kutora masuo omwengi shona translation.
Good morning, everybody, and happy to be back again this morning at the tabernacle to pray for the sick people today.
Mangwana ni mose uye mufaro kudzoka pa tabernacle kuti tinamatire vanorwara.
It's usually we try to get in ever so often and pray for the people who come in from the different places for prayer.
Kazhinji tinoedza kuuya pasina kupera nguva huru kuzonamatira vanhu vanobva kwakasiyana siyana kuzonamatirwa.
And now we'll be leaving pretty soon now for the California and West Coast meetings.
Uye zvino tichaenda nguva iri kutevera kucalifornia kumisangano yekumadokero.
Then we sure solicit your prayers that God of heaven will be merciful to us there and give us a great services.
Uye tinokumbira munyengetero yenyu kuti Mwari wekudenga tinzwire nyasha nokutipa misangano mikuru.
Just got in yesterday, or last night rather, late.
Ndakauya nezuro kana kuti usiku wapfuura nguva yapera.
And yesterday was one of the, well, day before yesterday and yesterday was one of the great red letter days of my life.
Uye nezuro ranga riri aiwa ndiri kuswera nezuro na nezuro anga ari mazuva anoverengwa muupenyu hwangu.
There I know at least two people or three in the building who is witness of the coming down of the Lord yesterday.
Varipo pano pane vaviri kana vatatu vari muno vakapupura kuburuka kwaishe nezuro.
And a great wonderful thing taken place which I haven't got the time this morning to tell you, but maybe next Sunday morning before we leave, I maybe have time in the message to tell you.
Uye pane chinhu chikuru chakaitika chandisina nguva yokutaurira mangwana nano, asi zvichida svondo inotevera tisati taenda pamwe ndingava nenguva ndichiparidza kuti ndikuudzei.
If the Lord is willing, I'll be down at least to pray for the sick Sunday morning.
Kana Ishe atendera ndichauya kunamatira vanorwara svondo mangwanani.
We want to leave about noon, if possible, for the San Jose meeting in San Jose, California.
Ndinoda kusimuka masikati kuenda kumisangano yekuSan Jose, California.
And if you have any people around on the west coast there,
kana mune vanhu kumadokere ikoko,
that we believe is going to be maybe the hour that I have looked for so long, the change in my ministry coming.
Tinotenda kuti zvimwe ndiyo ichava nguva yandakatarisira kwenguva yakareba kushanduka kuri kuuya mushumiro yangu.
And it's so close. I thought it was going to happen yesterday. And I believe that it will be right away now, and it'll be far beyond anything that we've ever seen or heard yet.
Uye zava padyo ndakafunga kuti zvingangoitika nezuro, uye ndinotenda kuti zvichaitika zvino uno, uye zvichapfuura zvose zvatatamboona kana kunzwa.
I remember that thus saith the Lord.
Zvino rangarirai kuti izvanzi naJehovha maona.
And so we're just expecting it any time.
Zvino tiri kuzvitarisira nguva yose.
And we're to have the meeting now at the fairgrounds. I believe that's right, isn't it, Gene? At the fairgrounds at the San Jose, California.
Uye tichava nomusangano ku fairgrounds. Ndotenda kuti ndizvo. Handizvo here, Gene, pa fairgrounds ku San Jose, California.
And it'll be a 10-day meeting beginning the 20th through the 29th at San Jose.
Uye uchange uri musangano wamazuva gumi kutanga musi wa20 kusvika musi wa29 kuSan Jose.
I'll just be remembering us and praying for us.
Ndi motirangarira uye motinamatira.
Now we have about, if we get out in time, about 1.5 hours now that we're going to start our services for praying for the sick and bringing the word.
Zvino tine kana tapedza paine nguva tine 1.5 yenguva yatichatangisa musangano wedu kunamatira vanorwara nokuparidza shoko.
I have chosen this morning a small passage of scripture, two places in the Bible, to speak on.
Uye mangwana naano ndasarudza ndima pfupi kubva mumagwaro nzvimbo mbiri mubhaibheri dzandichaparidza padziri.
But before we speak, let us bow our heads just a moment for prayer.
Asi tisati tatanga ngatikotamisei misoro yedu kwekanguva tinamati.
Most gracious God, we humbly approach thy throne of grace this morning as unworthy children.
Mwari muzere nenyasha, tinouya tichizvininipisa pachigaro chenyu chenyasha mangwanani ano savana vasina kodzero.
But coming with an unadulterated faith in God that was given to us by the Holy Spirit and His ever presence with us.
Asi tinouya nokutenda kwakakwana muna Mwari kwatakapiwa nomweya mutsvene noupo hwake hunogara nesu nguva dzose.
And through a promise by the Lord Jesus,
uye tinouya nevimbiso yakataurwa naIshe Jesu,
that if we would come humbly and would ask anything in His name, we would be granted our petition.
Yokuti kana tikauya tichizvininipisa tikakumbira chipi nechipi muzita rake tinopiwa zvatakumbira.
Therefore we do not look back upon our merits because we do not have any such.
Nokudaro hatitariri pakururama kwedu nokuti hatina zvakadaro.
But we look back to the merits of Calvary where our grace was given to us freely by the Son of God.
Asi tinotarisa pane zvatakaitirwa paCalvary patakapiwa nyasha pachena nomwanakomana waMwari.
And we can hardly choke back the tears that would run down our throats when we think of we the unworthy people.
Hatikwanisi chose kumisa misodzi ingaerera kusvika pamutsipa yedu kana tikafunga kuti isu vanhu vanga vasingakodzeri.
How that by His grace there at Calvary He did that for us.
Asi nenyasha dzake paCalvary akaita izvozvo nokuda kwedu.
That we might be brought so close to God even to relationship.
Kuti tiswededzwe padyo sana Mwari kusvika tava noukama.
Now we are sons and daughters to Him.
Zvino tiri vanakomana navasikana vake.
And we come this morning, Lord, under this little roof to dedicate ourselves.
Zvino tauya mangwanani ano Ishe pasi pedenga remba ino kuzozvipira.
And for service, confessing our sins and in divine worship.
Nokushumira tichireurura zvivi zvedu nomukunamata kutsvene.
We trust that you will be with us and give us a spiritual insight of thy close coming.
Tinotenda kuti muchava nesu nokutipa kunzwisisa kwomweya nezvokuuya kwenyu kwapadyo.
That we might prepare our hearts daily for that great event that's been looked for thousands of years.
Uye kuti tigadzire mwoyo yedu zuva nezuva nezvechiitiko chikuru ichi. Chakatarisirwa kwezvuru zvemakore.
Truly all nature is groaning, crying to be released.
Zvirokwazvo zvisikwa zvose zviri kugomera zvichichemera kudzikinurwa.
Our spirits within us, Lord, are constantly confessing that we are pilgrims and strangers and this is not our home. But we seek a city whose builder and maker is God.
Nemweya yedu Ishe inoramba ichipupura kuti tiri vapfuuri navatorwa uye hauzi musha wedu, asi tiri kutsvaga guta rakavakwa nokugadzirwa naMwari.
We look for that great time to come.
Takatarisira nguva huru iyi iri kuuya.
Lord, we would be mindful that these meetings, when we gather here, we pray for your children that are sick and afflicted.
Ishe tinoda kurangarira pamusangano ino pataungana pano kuti tinamatire vana venyu vanorwara nevanotambudzwa.
And we ask that you meet with us today in a very special way to heal all the sickness and diseases among us.
Zvino tinokumbira kuti musangane nesu nhasi nenzira inoshamisa mupoze urwere hose nehosha dziri pakati pedu.
And it may be, Lord, that this promise that I've just been previously speaking of,
zvichida ishe vimbiso iyi yandanga ndichitaura nezvayo,
in the meeting with you there yesterday, right after daylight,
pandakasangana nemi nezuro zuva risachangobuda,
how that you confirmed it over and over again,
kuti imi makazvisimbisa mazvisimbisazve.
We feel that the hour is very close.
Zvino tinonzwa kuti nguva yava padyo chose.
And may this be the day, Lord, that it'll happen.
Rinonga rive zuva ishe razvingaitika.
That you will change the ministry, Lord, into something that'll be more gracious to thy people.
Kuti mushandure shumiro ishe kuti ive shumiro ingaropafadza zvakanyanya vanhu venyu.
And now, Father God, we would not only pray for these here.
Zvino mari baba hatina matiri ava chete vari pano.
But for those stretched out across the world that are needy both spiritually and physically.
Asi avo vose vakapararira pasi pose vane zvikumbiro pamweya nepanyama.
Give to them, O Lord, the desires of their hearts, because thy children are struggling in these days.
Aiwa Mwari, vapei zvido zvomwoyo yavo nokuti vana venyu vari kutambudzika mazuva ano.
The oppression of the enemy is so strong, but thy heart's stronger.
Kutambudzwa kwomuvengi kukuru chaizvo, asi imi mune simba rinomupfuura.
For it is written, greater is he that's in you than he that's in the world.
Nokuti kwakanyorwa kuchinzi, ari mamuri mukuru kupfuura ari munyika.
By this we overcome.
Zvino naizvozvo tinokunda.
Speak to us through thy written word.
Taurai nesu neshoko renyu rakanyorwa.
And when we leave this morning, may we say like those that went from Emmaus.
Uye kana tava kubva pano mangwanani ano, titi savaya vaenda kuEmmaus.
Did not our hearts burn within us as he talked to us along the way?
Mwoyo yedu haina kutsva here paanga achitaura nesu munzira.
We asked it in Jesus' name who gave the promise. Amen.
Takumbira izvi muzita raJesu akapa vimbiso. Amen.
I am reading now from two places in the book of Genesis.
Ndichaverenga nzvimbo mbiri mubhuku raGenesis.
One of them is found in the 24th chapter, beginning with the 56th verse. Reads like this.
Pamwe panowanika muchitsauko 24 kubvira pandima 56.
And he said unto them, hinder me not, seeing the Lord has prospered my way.
Asi vakati kwavari, musandidzora henyu, Jehovah zvaandifambisa zvakanaka parwendo rwangu.
Send me away that I may go to my master.
Regai ndiende kuna tenzi wangu.
And they said, we will call the damsel and inquire at her mouth.
Iwo wakati ngatidane musikana tinzwe muromo wake.
And they called Rebecca and said unto her, wilt thou go with this man?
Vakadana Rebecca vakati kwaari, uchaenda here nomurume uyu?
And she said, I will go.
Akati, ndichaenda.
And they sent Rebecca away with her sister, their sister and her nurse and Abraham's servant.
Ipapo vakatendera Rebecca kuti aende nehanzva hanzvanzi yavo nomureri wake kuti vaende nomuranda waAbraham.
And they blessed Rebecca and said unto her, thou art our sister.
Vakaropafadza Rebecca vakati kwaari, iwe hanzvanzi yedu.
Be thou the mother of thousands of millions.
Uve mai vezvuru zvamazana.
And let thy seed possess the gate of those which hate them.
Vana vako ngavatore masuo avavengi vavo.
And in Genesis 22, 15th verse we read,
Muchitsauko 22 cha Genesis ndima 15 panoti.
And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time.
Ipapo mutumwa wa Jehova wakadana Abraham kwechipiri ari kudenga.
And said, by myself have I sworn, saith the Lord.
Akati zvanzi na Jehovah ndakapika neni ndimene.
For because thou hast done this thing, thou hast not withheld thy son, thy only son.
Zvawaita izvozvo ukasandinyima mwanakomana wako mumwe chete.
That in blessing I will bless thee.
Mukuropafadza ndichakuropafadza kwazvo.
And in multiplying I will multiply thy seed as the stars of heaven.
Ndichawanza vana vako kwazvo senyeredzi dzo kudenga.
And as the sand upon the seashore.
Uye sejecha riri pamhenderekedzo dzegungwa.
And thy seed shall possess the gate of his enemy.
Vana vako vachatora masuva vavengi vavo.
And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice.
Ndudzi dzose dzenyika dzicharopafadzwa muvana vako zvawateerera izvi rangu.
Now may the Lord add his blessings to the reading of his words.
Ishe ngavawedzere maropafadzo avo pakuverengwa kweshoko ravo.
Now, I would like to take, if it should be called a text,
zvino ndinoda kutanga kutora kana chinganzi chidzidzo.
My subject this morning first is testing before promised gates. And the subject is possessing the enemy's gates.
Zvino chidzidzo chacho ndeichi kutora masuo muvengi.
God had been testing the patriarch because he had given him a promise.
Mwari akaedza tetegero uyu nokuti akanga amupa vimbiso.
And when God makes a promise, he wants to be sure that this person is worthy of the promise.
Zvino kana Mwari aita vimbiso, anoda kuziva kuti munhu wacho akakodzera vimbiso here.
Before he fulfills what he said or what he promises.
Asati azadzisa zvaakataura kana zvaakavimbisa.
So Abraham had been promised that through his seed, the whole world would be blessed. That he'd have a son, and this son, out of him should come forth a seed that would bless the whole earth.
Uye kuti aizowana mwanakomana, uye kubva mwanakomana uyu, maizobuda mbeu yaizoropafadza nyika yose.
And Abraham, when the promise was given to him, was 75 years old.
Uye Abraham pa akapiwa vimbiso iyi aiva namakore makumi manomwe namashanu.
And Sarah, his wife, was 65 years old.
Na Sara mudzimai wake aiva namakore makumi matanhatu namashanu.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God.
Asi Bhaibheri rinotiudza kuti Abraham haana kunyunyuta nokusatenda, asi akasimbiswa pakutenda akakudza Mwari.
And God, time after time, tested him.
Zvino Mwari akamedza nguva nenguva.
But he had come to that final test before the blessing was going to happen.
Asi akasvika pakuedzwa kwokupedzisira asati aropafadzwa.
That's the way it is with all the seed of Abraham.
Ndizvo zvazvirivo kumbeu yose Abraham.
God gives us that final test just before he gives the promise.
Mwari anotiedza kwokupedzisira asati atipa vimbiso.
And if it was possible, I'd like to say something here personally, but I'll withhold that.
Dai zvaigona ndikada kutaura zvimwe pano nezveupenyu hwangu, asi handichazvitauri hangu.
That final test to see how you'll react upon it.
Mwedzo wokupedzisira kuti aone kuti unodavira sei.
And when he gave Abraham this test, he found Abraham just as true as he was when he started.
Zvino paakapa Abrahama kuedzwa uku, akawana Abrahama akatendeka sezvaakanga ari pakutanga.
What a blessing it would be this morning
if we who take His promise of healing would stand just as true as we did when we stood here and accepted it.
Kungawa kuropafazwa kwakadini mangwanani ano. Kana isu tinoda vimbiso yake yokupodzwa, tikamira nokutenda kwatauya nako, patamira pano tichigamuchira.
No matter what the doctor says. Stand just as true.
Hazvinei kuti chiremba ati kudini. Mira chete nechokwadi.
And when he did this and never withheld his only son,
pakuita izvi, haana kuramba nomwanakomana wake,
but was about to plunge the knife into Isaac's bosom to destroy his testimony.
Asi akanga oda kubaya pachifuwa cha Isaka nebanga, kuti aparadze chapupu chake.
He had testified all over the known earth that he was acquainted with, that he was going to have this son.
Akanga apupura nyika yose yaiziva kuti aizova nomwanakomana uyu.
And then when the son came, he was asked to double back and to destroy the only hope that he had for his testimony to be fulfilled.
Zvino mwanakomana paakauya akarayirwa kuti asvike pakuparadza tariro yake yoga yaaiva nayo yaizadzisa kupupura kwake.
And when God seen that he was loyal to that faith that he had in God,
zvino Mwari paakaona kuti akatendeka pakutenda kwake muna Mwari,
God looked out of the heavens and he said,
Mwari akatarisa ari kudenga akati,
I've sworn by myself I'll bless you and multiply you, and your seed shall possess the gate of his enemy.
Ndapika ndomene kuti ndichakuropafadza nokukuwanza, uye mbeu yako ichatora masuwa vavengi vayo.
What a promise.
Ivimbiso yakadini.
And Rebecca, which was to be the mother of this noted promised waited son.
Zvino Rebecca aizova mai vomwana uyu aikosha wevimbiso wakanga kamirirwa.
When she was called to the final test of a strange man that she had never seen before.
Pakapinda pakuedzwa kwokupedzisira nezvomurume wakanga asingazivi asati amboona.
Only she seen the working of the Holy Spirit.
Akanga angoona chete kushanda kwomweya mutsvene.
And when her parents could not fully decide whether she should go with this stranger or not.
Zvino abereki vake pavakatadza kupasarudzo yekuti angaenda here nomutorwa uyu kana kwete.
To be the wife of a man that she had never seen.
Kuti andova mukadzi womurume wakanga asati amboona.
She was brought to the final test.
Akasvika pakuedzwa kwokupedzisira.
We'll get the damsel and let her speak.
Tichadana musikana kuti ataure oga.
We'll hear from her mouth whether she will go yes or no.
Tichanzwa kubva pamuromo wake kana achienda kuti achati honge here kana kwete.
That's the way it's brought to all the seed of God.
Ndiyo nzira yacho kumbeu yose yaMwari.
It's got to be your mouth.
Zvinofanira kubva pamuromo wako.
God wants to hear from you.
Mwari anoda kunzwa kubva kwauri.
So when she was put to the test, she never hesitated a minute.
Zvino paakaiswa pakuedzwa haana kukadzikana paduku pose.
She said, I will go.
Akati, ndichaenda.
I like that.
Zvinofadza sei.
Not let me make up my mind, let me study it over.
Kwete zvokuti regai ndimbofunga, regai ndimboona.
She was fully persuaded.
Akabvuma zvakakwana.
That's the people God can use when you're fully persuaded that God will keep his promise.
Ndivo vanhu vanoshandiswa naMwari kana uchinyatsobvuma zvakakwana kuti Mwari anochengeta vimbiso dzake.
Said, I'll go.
Akati ndichaenda.
And her people then, so anointed, maybe did not know it.
Hama dzaRabheka dzaiva nechizoro chikuru zvichida vakanga vasingazivi.
But they prophesied. As they laid their hands upon their sister and their daughter, this beautiful young Jewish girl.
Asi vakaprofita pavakaisa maoko pamusoro pehadzvanzi yavo anova mwanasikana wavo Musikana wezera duku mnakuwechi Juda.
As they placed her up on the camel and sent her to a strange land among strange people.
Pawaka mkwiza ngamera washimtumira kunyika ya watorwa pakati pa watorwa.
But they were something on them.
Asi pane chaiva pavari.
They said, let thy seed possess the gate of their enemy.
Vakati vana wako ngavatore suo romwengu wao.
Be thou the mother of thousands of millions.
Iva mai vezuru zvamazana mazana.
And today that race of people and the people of God is strong from sea to sea around the world.
Uye nasuno rudzi rwavana ava vamwari vaparare kubva pagungwa kusvika kune rimwe gungwa pasi pose.
In that resurrection they'll be like the stars of heaven as the bright lights take their position as they go through the sky.
Pakumuka vachava senyeredzi dzokudenga sechiedza chinopenya vachitora nzvimbo dzavo vachifamba kukwira kudenga.
And when they come they'll be like the seas by the or the sands by the seashore.
Zvino kana vouya vachaita senyanza dze kana kuti sejesha pamerekedzo dzegungwa.
There will be thousands of millions of them.
Vachange vari zuru zvisingaverengwi.
The seed shall possess the gate of its enemy.
Mbeu yako ichatora suo romwengu wayo.
That's God's sworn promise. The seed of Abraham.
Ndicho chidzidzo chamwari. Mbeu ya Abraham.
And by its Holy Spirit, seeing if the mother was to be part of the son also, because they are part of the flesh.
Zvino nomweya wake mutsvene zvaitaridza kuti amai vaizova chikamu chomwanakomana nokuti iwe inhengo yemuviri.
Then the Holy Spirit working through these people said, he let your seed possess the gate of the enemy.
Ipapo mweya mutsvene uchishanda mukati mavana ava wakati, vana vako ngavatore masuo ava vengu wavo.
Then God swearing he had possessed the gate of the enemy.
Mari akapika kuti achatora suo romuvengi.
Then what position does that put the church of the living God?
Zvino isa kereke yaMwari pakadini.
We are Abraham's seed.
Tiri mbeu ya Abrahama.
For we being dead in Christ, we are take on Abraham's seed and are heir with him under the same sworn promise.
Nokuti kana takafa muna Kristo, tinova mbeu ya Abraham. Uye vadyi venhaka yevimbiso iyoyo yakapikirwa.
We are Abraham's seed. And are heirs of every promise that was given him.
Tiri mbeu ya Abraham. Uye vadyi venhaka yevimbiso yakapiwa.
But when the testings come, that's where we fail.
Asi kana miedzo youya, ndipo patinokundika.
But I don't believe that the true seed of Abraham will fail.
Handitendi kuti mbeu ya Abraham yecho kwadi inokundika.
They'll stand just as gallant and loyal as Abraham did.
Vanomira vakashinga nokutenda sezvakaita Abraham.
Now we see that God cannot say anything or make any promise unless he will fulfill it.
Zvino tinoona kuti Mwari haatauri chinhu kana kuita vimbiso ipi zvayo kunze kwokunge achizoizadzisa.
He has to do that in order to be God.
Anofanira kudaro kuti ave Mwari.
Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham, was on their journey going into a promised land.
Kwapera makore anechitsama vanhu vamwe chete ivava. Vanhu vechipikirwa mbeu ya Abraham vaiva parwendo vachienda kunyika ichipikirwa.
There was a gate who stood up against him. And it was his own brother, Moab.
Pakava nesuo rakavadzivirira zvichiitwa nehama dzavo dzechiMoab.
He said, you'll not cross my land. I'll see to it that you'll not cross my land.
Vaiti hamupfuure nomunyika medu. Ndichaita kuti musapfuura nomunyika medu.
He said, if our cows lick up any of your grass, or if they drink any of your water, we'll pay you for it.
Vakati kana mombe dzedu dzikadya uswa hwenyu kana kuti dzikanwa mvura yenyu, tichakuripirai.
But he said, you'll not cross this land.
Asi vakati hamupfuure nomunyika muno.
God's promise held true.
Asi vimbiso yaMwari yakava chokwadi.
So they went and got their prophet Balaam and brought him down to curse the people.
Nokudaro vakaenda vakandotora muprofita wavo Balaam.
And here's what he said. They tried to show him the worst part of the blessed seed. But God showed him the best part of it.
Vakaedza kumutaridza kuipa kwembeu iyi yakaropafadzwa. Asi Mwari akamuratidza chikamu chakanakisa pavari.
He said, "Whoever who curses Israel will be cursed, and whoever blesses him will be blessed."
Akati ani nani anotuka Israel achatukwa, nouya achamuropafadza acharopafadzwa.
And the bars was let down, and Israel crossed the plains.
Zvino masuo akazaruka, Israel ikapfuura nomapani.
God promised he will possess the gate of his enemy.
Mwari akavimbisa kuti vachatora masuo muvengi wavo.
Later on, in the years, there came one by the name of Daniel, who was in the line of this loyal seed.
Makore mazhinji apfuura kwakauya mumwe ainzi Daniel, waiva wembeu yeumambo iyi.
And in the line of the promises, because he was the seed of Abraham.
Zvakare ari mugwara reavo vaiva muimbiso nokuti aiva mbeu yaAbraham.
God had chosen him before the foundation of the world to be his prophet.
Mwari akanga amusarudza nyika isati yavapo kuti ave muprofita wake.
And he lived gallant and he lived loyal.
Uye akanga ararama nokushinga nokutenda.
And even in a strange land he purposed in his heart, "I'll not defile myself with him."
Kunyangwe munyika yavatorwa akava nechinangwa ichi mumwoyo make, handingazvisvibisi nokuda kwavo.
That's the real seed of Abraham.
Ndiyo mbeu yechokwadi yaAbraham.
Living in a land that's different. Living among people who are different, but yet gallant to that promise.
Vachigara munyika isiri yavo, vachigara pakati pavanhu vasina kufanana navo, asi vakashinga kuvimbiso.
"I'll not defile myself with them. I'll stay true."
Handingazvisvibisi nokuda kwavo. Ndichamira ndakatendeka.
God put him to a test as he did his father Abraham.
Mwari akamuedza sezvaakaita baba vake Abraham.
And the king said, "You'll either be like one of us and worship the way we worship, or I'll throw you into a den full of hungry lions."
Mamba akati unofanira kuva mumwe wedu wonamata sezvatinoita, kana kuti ndinokukanda mugomba rizere shumba.
Daniel, like Abraham, his father said,
Daniel sababa vake Abraham akati,
"You may throw me into the lion's den, but I'll not bow to any of your images."
Mungandikanda henyu mugomba reshumba, asi handingapfugamiri chipi zvacho chemupunzo yenyu.
"I'll not take your formal religion. I'll stay true to Jehovah."
Handingatori manamatire enyu asina kuperera maari. Ndicharamba ndakatendeka kuna Jehovah.
And there came the showdown then.
Ndipo pakatangira mangange zvino.
The king kept his promise. And he picked up the prophet, or had him taken up and thrown into the lion's den.
Mambo akaita sezvaakavimbisa, akatora muprofita kana kuti akarayira kuti akandwe mugomba reshumba.
And when the lions, the enemy of Daniel, rushed forth to the prophet, God kept his promise.
Zvino shumba dziya vavengi vaDaniel padzakamhanyira muprofita, Mwari akachengeta vimbiso yake.
He possessed the gate of his enemy.
Hallelujah. Akatora suo romuvengi wake.
God stood an angel there before those lions and took the gate.
Mwari akamisa mutumwa pamberi peshumba, suo rikatorwa.
God keeps his promise.
Mwari anochengeta vimbiso yake.
Hallelujah. He shall possess the gate of his enemy.
Achatora suo romuvengi wake.
God said so.
Mwari akazvitaura.
And there were three more down there who had pledged their self loyal to the cause, who are truly Abraham's seed.
Kwaiva navamwe vatatu zvekare ikoko vakanga vapika kutendeka kuchinhu chimwe chete, vaiva mbeu yaAbraham yechokwadi.
And that was Shadrach, Meshach, and Abednego. And They were put to the test.
Zvino vanhu Shadrach, Meshach naAbednego, zvino vakaiswa pakuedzwa.
And they said, if you do not bow when you hear the harps are playing and the trumpets are sounding,
vakati kana mukasapfugama pamunonzwa mbira dzichirira nehwamanda dzichirira,
if you do not bow to our religion and get away from them things that you are standing for,
mukasapfugama kuchinamato chedu muchikanganwa zvenyu zvamunonamata,
and you're all wet anyhow, your religion is no more than anybody else's,
uye mose hapana chinokosha pamuri, chinamato chenyu hachisiyani nechavamwe.
Don't we hear that all the time?
Hazvisizvo zvatinonzwa nguva dzose here?
But the religion of Jesus Christ is different.
Asi chinamato chaJesu Kristu chinomutsauko.
The power of his resurrection is different.
Simba rokumuka kwake rinomutsauko.
We are a different people, a peculiar people, a royal priesthood.
Tiri vanhu vanomutsauko, vanhu vanokatyamadza, vaprisita vohumambo.
God makes the difference.
Mwari anoisa mutsauko.
But when they said you'll have to become one of us,
asi pavakati munofanira kuva nesu,
it would have been all right with Shadrach and Meshach and Abednego if they want to become one of them.
Zvingadai zvainakira Shadrach naMeshach naAbednego deno vaida kuva pamwe navo.
But never would they become one of the aliens.
Asa zvaibvira kuti ivo vave pamwe navatorwa.
Now they said, if you don't do it, we've got a door out here to a furnace that we can open up and throw you into it, and you wish you would have become one of us.
Zvino vakati, kana mukasadaro, pano pane suo rakavharwa rinomoto uri mugomba ratinogona kuvhura tokandira imomo muchademba kuti zvaiva nani mukava vamwe vedu.
They remember the promise.
Vakarangarira vimbiso.
They marched them right down to the fiery furnace.
Vakavatina kuenda kumoto waipfuta.
And when they opened the door and threw them into the flames,
zvino vakati vavhura musuo vakavakanda marime moto.
Their enemy that would consume them, they possess the gates of their enemy.
Vakatora masuo muvengi wavo waifanira kuvaparadza.
God sent his son into those flames of fire and cool the breezes and talk with them while they were in there.
Mwari akatumira mwanakomana wake akatonhodza kupisa kwomoto ndokutaurira vari imomo.
God's promise held true.
Vimbiso yaMwari yakamira sezvayaiva.
They possessed the gate of the enemy.
Vakatora masuo muvengi.
Tested first, then they possessed the gate of the enemy.
Chokutanga vakaedzwa ndokubva vatora suo romuvengi.
Was it not Jesus who made the promise?
Hazi Jesu here akaita vimbiso.
If you even bring a fence to one of these little ones, it was better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea.
Ukaunza chigumbuso kuno mumwe wavaduka ava zvaiva nani kwauri kuti usungirwe guyo pamutsipa wako ukandirwa mugungwa rakadzika.
Don't even bring an offense to these little ones that believe in me.
Usambounza hako chigumbuso kuno mumwe wavaduka ava vanotenda mandiri.
And these signs shall follow them that believe in me.
Uye zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda mandiri.
He made a difference. He made a showing of what did believe and what did not believe.
Akaisa mutsauko. Akaratidza kuti vanotenda ndavapi navasingatendi ndavapi.
There are always the three crowds of people.
Nguva yose pana mapoka matatu avanhu.
That is the unbeliever, the make-believer, and the believer.
Kuti vasingatendi, vatendi vapakati, navatendi chaivo.
But God has a way of proving who is a believer.
Asi Mwari ane nzira yekuratidza kuti mutendi ndoupi.
That believer stands firm on what God says to be the truth. Yes.
Mutendi uyu anomira nesimba pane zvinoratidzwa naMwari kuti ndicho chokwadi. Hongu.
It was Elijah, the Tishbite. When it came to a showdown, he thought he was the only one in the nation who was still living for God.
Zvino Eriya Mutishibi Pakasvika pamangange akafunga kuti ndiyega parudzi urwu akanga achiri kuraramira mari.
And the king was going to put him under a trial. And they persecuted him.
Uye mambo aida kumisa padare kuti atongwe. Uye vakamutambudza.
And that little painted up queen by the name of Jezebel threatened his life.
Uye mambokadzi uya aipenda kumesa ainzi Isabel akatsvaka upenyu hwake.
And when it came to the showdown, Elijah possessed the gates of his enemy.
Amen.
And turned the whole nation back to God again.
Zvino paakasvika pamangange, Eria akakunda masuo omuvengi, akadzorera zvakare rudzi rwose kuna Mwari.
God keeps his promise.
Mwari anochengeta vimbiso dzake.
It was Moses, after being also in the line of this royal seed, the seed of Abraham.
Ndi Moses akanga ari mbeu yeumambo, mbeu ya Abraham.
That when he was sent down into Egypt to deliver the children of Israel.
Akatumwa ku Egypt kundodzikinzira vana va Israel.
And God had given him signs and wonders to perform.
Mwari akamupa mashura nezviratidzo zvokundoita.
And to smite the earth and to bring forth frogs and fleas and darkness and hail and rain and fire.
Kuti arove nyika kuunza matafi nenhunzi uye rima nechimvuramabwe nemvura nomoto.
And had done all these miracles.
Akaita zvishamiso zvose izvi.
Yet when he led them out by the hand of Jehovah.
Asi paakabuda nawo noruoko rwa Jehovah.
There come a time when he met the gate between him and the promised land.
Pakasvika nguva apo suo romuvengi rakamira pakati pake nenyika ichipikirwa.
There was the Red Sea, a bar across the way.
Rinova gungwa dzuku raiva munzira yavo.
They were hemmed in by Pharaoh's army, mountains and deserts, and the Red Sea.
Vakanga vava pakati pehondo ya Farao namakomo uye renje negungwa dzuku.
But Moses stepped forward and possessed the gate of his enemy.
Asi Moses akaenda mberi akakunda suo romuvengi wake.
And crossed the Red Sea dry shod as is walking on a dusty road.
Akayambuka gungwa dzuku pakaoma kunga aiva munzira ine guruva.
He shall possess the gate of the enemy.
Muchakunda suo romuvengi.
God said so and that settles it.
Mwari akataura hapana gakava.
Little a few years later, when the trials come and the church got all shook up.
Makore mashoma apera pakauya miedzo kereke ikazunguzwa.
As it's so easy for a congregation of people to do when something just don't seem to happen the way that it's supposed to be.
Zvinoita ungano yavanhu kana zvinhu zvikasafamba zvakanaka sezvavanotarisira.
God makes it that way.
Amen.
Ndizvo zvinoita Mwari.
God brings tensions into the church.
Mwari anobvumira kusakatsikana mukereke.
For every son that cometh to God must be tried and proven and tested.
Nokuti mwanakomana wose anouya kuna Mwari anofanira kuedzwa, agoonekwa nokuongororwa.
He lets sickness strike you.
Anorega urwere huchikurova.
He lets diseases come on you to test you and to prove you.
Anorega hosha dzichiuya pauri kuti aone agoziva.
Show the world that you're truly the seed of Abraham.
Kuratidza nyika kuti uri mbeu ya Abraham yechokwadi.
He permits it by his own will.
Anozvitendera nokuda kwake.
He permits disasters. He permits the friends to turn against you.
Anotendera njodzi. Anotendera kuti shamwari dzikuvenge.
He permits all these things and turns the devil loose to tempt you.
Anotendera zvinhu zvose izvi worega Satani achikuedza.
And he will do all but take your life.
Anobvumira zvose kunze kwokutora upenyu hwako.
He could throw you on a bed of affliction.
Anogona kuisa panhoo yokutambudzika.
He could turn your neighbors against you.
Angaita kuti vavakidzani nawo vakufuratire.
He could turn the church against you. He could do most anything.
Angaita kuti kereke isakufarire anogona kuita chipi zvacho.
And it's God's will for him to do it.
Zvino kuda kwaMwari kuti aite izvozvo.
We are taught that it is more precious than gold to us.
Tinodzidziswa kuti zvinokosha kupfuura ndarama kwatiri.
What about Abraham with Isaac on the mountain? The one the promise is given.
Kwa Abraham naIsaka pagomo, uya kanga aine vimbiso.
And by his loyalty and his knowing and his faith in Jehovah.
Nokuda kokutendeka kwake, nokuziva kwake, nokuimba kwake mna Jehovah.
It's through that and that alone that God looked down and said,
nokuda kwa izozo, izozo chete, mara akatarira ari kudenga akati.
His seed shall possess the gates.
Amen.
Mbeu yako ichatora masuo.
I swore by myself that I'll do these things.
Ndapika ndomene kuti ndichakuitira zvinhu izvi.
No one greater he could swear by, but he swore by himself.
Hakuna mumwe waigona kupika naye. Asaka pika na yeye pachake.
Then if he let Abraham be tested to that final point.
Zvino kana akatendera Abraham kuti aedzwe kusvika pakupedzisira.
Got to test you and me to that final moment.
Anofanira kuedza iwe neni kusvika pakupedzisira.
That time of decision when everything's away from you.
Nguva yekuti usarudze woga pasina anokubatsira.
Had to stand alone there. Hallelujah. That's it.
Unofanya kumira woga ipapo. Hallelujah. Ndizo zvazviri.
Stand alone.
Mira woga.
Walk out there and say, though he slay me, yet I'll trust him.
Ubude ipapo uchiti kunyangwa akandiura asi ndichavimba naye.
That's the seed of Abraham.
Ndiyo mbeu ya Abraham.
That's the one that gives the promise.
Ndiye wacho anopa vimbiso.
No matter what the rest of them says, the rest of them do.
Hazvinei kuti vamwe vose vanoti chii kana kuti vamwe vose vanoitei.
For me and my house we'll serve God, said the.
Kana ndiri nemhuri yangu tichashumira Mwari, akati.
If the rest of them says there's nothing to the experience, it's a bunch of excitement.
Kana vose vakati hapana zviripo, hazvina maturo anongwa manyawi.
For me and my house we'll serve God.
Kwandiri nemhuri yangu tichashumira Mwari. Zvino ndinoda kutaura naPauro akati nenzira inonzi yakatsauka ndiko kunamata kwandinoita Mwari wamadzibaba edu.
Now I'd like to take up with Paul right here and say, in the way that's called heresy, so worship by the God of our fathers.
Zvino ndinoda kutaura naPauro akati nenzira inonzi yakatsauka ndiko kunamata kwandinoita Mwari wamadzibaba edu.
Though they be tatters come in the church.
Kunyangwe kukava na vanoita makuwa mukereke.
Though they be twisters and though they be all kinds of false prophets.
Kana vanopesanisa uye kukava nemhando dzose dzavaprofita venhema.
And everything come into the church amongst the people in the neighborhood and everything. But for me.
Amen.
And for my house. We'll serve the Lord.
Asi kana ndiri ini nemhuri yangu tichashumira Ishe.
All of them quit coming, though the church gets cold and different. Me and my house will serve the Lord.
Kunyangwe amwakaregedza kuuya, kunyangwe kereke yotonhora nokushayahanya, ini nemhuri yangu tichashumira Ishe.
Though someone was prayed for and didn't get well, that has nothing to do with it.
Kunyangwe mumwe akanamatirwa akasapora, hazvinei nechokuita nazvo.
For me and my house we serve the Lord.
Ini nemhuri yangu tichashumira Ishe.
The testings and the trials.
Miedzo namatambudziko.
Men are not infallible, but God is.
Munhu wese anosvika pakutadza asi Mwari chete ndiye asingatadzi.
Man, you get your mind on a man, he'll make a mistake.
Munhu haafaniri kuisa pfungwa yake pamunhu nokuti munhu anokundika.
Maybe not willfully, but he'll do it.
Dzimwe nguva asingade asachakundika.
God permits him to do it. So that he can shake your faith away from man.
Marano bvumira kuti abvise kutenda kwako pamunhu.
Our faith is not in the wisdom of man, but in the power of the resurrection of Jesus Christ.
Kutenda kwedu hakusi pauchenjeri hwomunhu asi pasimba rokumuka kwa Jesu Kristo.
That's where the true seed of Abraham rests their promise.
Ndipo panozorora vimbiso kumbeu ya Abraham yechokwadi.
Because they can only be the seed of Abraham when they receive the Holy Spirit.
Nokuti vanokwanisa chete kuambeu ya Abraham kana vagashira mweya mutsvene.
Without the Holy Spirit, they're not the seed of Abraham.
Pasina mweya mutsvene havasi mbeu ya Abraham.
That same faith that was in Abraham comes into the believer.
Chino kutenda kumwechete kwa yamuna Abraham kuno ya kumutendi.
No matter what takes place or while contrary, the believer marches right on. The spies returned back and said, "Oh, it's foolishness to try."
Vashori vakadzoka vachiti, "Oh, upenzi kuti teedze."
There's no need of going any further because that people is such giants over there.
Hazvibatsiri kuenderera mberi nokuti vanhu variko varefu kwazvo.
And they've got great governments and they got spears and while we even look like grasshoppers up the side of him.
Zvakare vano hurumende dzakasimba zvakare vana mapfumo zvino isu tichenzaniswa nawo tinenge wiza.
I don't know, but I'm persuaded to believe here that Joshua was just a little bitty runt.
Handizi asi ndinotenda kuti Joshua aiva munhu muduku duku.
Just a little bitty tiny fella.
Muduku duku.
I can see him jump up on in some kind of a box.
Ndinomuona achikwakukira panenge pakakwirira pa box.
And said, "Man, brethren, to 2 million people."
Achiti varume hama, achitaura kuma million maviri avanhu.
We are more than able to take them.
Tinokwanisa zvakanyanya kuvakunda.
Why?
Sei.
That was the seed of Abraham.
Ndiyo yaiva mbeu ya Abraham.
God gave the promise.
Amen.
That was their possession.
Mari akapa vimbiso. Yaiva nhaka yavo.
God gave the promise.
Mari akapa vimbiso.
So no matter what the opposition was, the true seed of Abraham said we can take it because God gave it to us.
Hazvina mhosva kuti vaipikisa ndivanani mbeu yaAbraham yechokwadi akati tinokwanisa kutora nyika nokuti Mari akatipa.
There you stand this morning.
Ndipo paumire mangwana nano.
There stands a church of the living God. I don't care what anyone else says.
Amen.
What the doctor says, what anything, what the unbeliever says.
Ndipo pakamira kereke yaMwari mupenyu. Handina mhosva kuti mumwe achati chii, kuti chiremba achati chii, chipi zvacho kana zvingataurwa nomunhu asingatendi.
We can more than a match for anything that comes
Amen.
Along.
Tinokwanisa zvakanyanya kusangana nechii zvacho chingauya.
We are Abraham's seed and we shall possess the gate of our enemy.
Hallelujah.
No matter what the
enemy is.
Hazvina mhosva kuti muvengi akaita sei.
God gave the promise that was theirs. Their possession.
Mari akapa vimbiso yaiva yavo nhaka yavo.
Healing is your possession.
Kupodzwa inhaka yako.
Salvation is your possession.
Ruponiso inhaka yako.
The Holy Ghost is your possession.
Mweya mutsvene inhaka yako.
And there's great thousands of preachers and so forth in the land today that says that's not so.
Zvino kune zuru zvizhinji zvavaparidzi navamwewo munyika nhasi vanoti hazvisiri izvo.
But the seed of Abraham knows it so.
Asi mbeu yaAbraham inoziva kuti ndizvo zvazviri.
They wade right in and possess the gates of the enemy.
Vanopinda vachitora suo romuvengi.
God said they would.
Mari akati vachakunda.
They believe it because it's a promise.
Vanozvitenda nokuti ivimbiso.
His seed shall possess the gate of the enemy.
Mbeu yake ichatapa suo romuvengi.
Now you'll go through testings, trials.
Zvino unopinda nomumiedzo, nomumatambudziko.
Joshua stood there loyal.
Zvino Joshua akamira akatendeka.
The little fellow said, "I don't care how big they are."
Murume muduku uya akati handina mhosva kuti vakakura sei.
I don't care what kind of a spear they got, how high their cities is walled, and how great it is.
Handina mhosva kuti vana mapfuma akadini, kuti masvingo amaguta avo akareba zvakadini, kana kuti akakura sei.
Our promises at the gate will be possessed by the seed of God's children.
Vimbiso yedu ndeyekuti suo racho richatorwa nembeu yavana vaMwari.
And we're going over to take them. We're more than a match for them.
Zvino tinoenda kundavatora. Tinokwanisa kwazvo kuvakunda.
Oh, that's the true seed.
Oh, iyi ndiyo mbeu yechokwadi.
A lot of them that was born natural seed said we just can't do it. There's no need of trying.
Vazhinji vavo vakaberekwa vari mbeu yepanyama vakati hakwanise kuzviita hapana kana chikonzero chokuteedze.
that we are outnumbered, we're outclassed, we're everything.
Zakare wakawanda kutikunda, wane hunyanzi hunotikunda, zose hazo.
They were looking at what the eye saw, and Joshua was looking what God said.
Njochikonzera sina wakanga wakatarisa pa zvinone kwane maziso, asi Joshua akanga akatarisa zvakataurwa naMwari.
The seed of Abraham doesn't look to any of the natural things. They look to what the Lord said.
Mbeu ya Abraham haitarise pazvinhu zvinoonekwa, vanotarisa pane zvakataurwa naShe.
That's the promise.
Ndiyo vimbiso.
What if Abraham would look to the natural?
Kudai Abraham akatarisa pane zvaionekwa.
At a woman 100 years old, 90 she was.
Pamudzimai akanga ane makore zana, aiva nemakore makumapfumbamwe.
And he was 100.
Zana makore.
And he lived with her since she was a little girl and he was a little boy and no seed.
Zvakare vakanga vagara vose kubvira achiri musikana mudiki. Iye ari mukomana mudiki vasina mwana.
He didn't look at those things. He said he counted those things as if they were not.
Haana kutarira pazvinhu zvose izvi. Akati akaona zvinhu izvi sezvisipo.
But he only looked to what God said.
Nokuti akatarira chete pane zvakataurwa naMwari.
I'll bless you, Abraham, and I'll give you seed by Sarah.
Ndichakuropa fadza, Abraham, zvakare ndichakupa mwana wachabereka naSara.
And he believed it.
Hallelujah. Uye akazvitenda.
We don't look at the opposition, we look at what God said.
Hautarisi pane zvinopikisa, unotarisa pane zvakataurwa naMwari.
God said it, that settles it.
Mwari akataura, hapana kupokana.
So then when it come down to the Jordan,
kuzoti vava paJordani,
when Joshua was made the commanding chief of the army,
Joshua paakaitwa mutungamiriri wehondo,
and they come down to the very edge of the water and could look across and see Jericho.
Vasvika pamvura chaipo vachitoona Jericho pamiri.
But between them, when Joshua had his army ready, there was a gate.
Zvino chii chaiva pakati pavo apo Joshua akanga agadzirira hondo yake pakava nesuo.
That gate was called Jordan.
Suo racho raiva Rwizi Jordani.
But the promise of God is good at every gate.
Asi vimbiso yaMwari yakaitirwa suo rose rose romuvengi.
No matter what gate it is, God's promise is good.
Hazvinei kuti suo ripi, vimbiso yaMwari inoshanda.
He shall possess the gates of his enemy.
Acha tapa masuo muvengi.
That settles it.
Ndizozo.
When he come down to the Jordan that morning.
Paakasvika paJordani mangwanani iwayo.
Perhaps I'm going to believe that the devil had storm clouds hanging everywhere.
Zvichida wakaipa akanga arembedza makore edutu kose kose.
The big old muddy waters are roaring down.
Mvura yakavhundurwa icherera.
The fields were swept across by a flood. Oh, what a tempting time.
Minda ichikukurwa nemvura. Oh, inkuva yokuedzwa yakadini.
But Joshua said, get ready, you're going to see the glory of God.
Asi Joshua akatigadzirirai muchaona kubwinya kwaMwari.
And they sanctified themselves and got ready.
Vakazvichenesa vakagadzirira.
Making ready when everything seemed to be contrary.
Kugadzirira zvinhu zvose zvichiita sezvinopikisa.
But that was the seed of Abraham who God swore, I'll give him the gate.
Asi yaiva mbeu ya Abraham uyo Mwari wakapikira kuti ndichamupa masuo muvengi.
Come to the Jordan, that was his gate, and he possessed it.
Akasvika paJordan, ndiro raiva suo romuvengi wake, akarikunda.
Some of these mornings I got to come down to that last gate too.
Ndichasvika pasuo iro kupedzisira rimwe ramangwanani.
You got to come down to the Jordan.
Uchasvika paJordani.
But the seed of Abraham shall possess the gate.
Hallelujah.
Asi mbeu ya Abraham ichatora suo romuvengi.
No matter what it is, he'll possess the gate of every enemy.
Hazvina mhosva kuti chii uchatora suo romuvengi wose.
All those men were great men. They died in the line.
Vose varume ava vaiva nomukurumbira vakafa vari mugwara.
But finally, one day in Bethlehem of Judea, the royal sheep was born.
Asi pakupedzisira rimwe zuva muBethlehem reJudea, mbeu yeumambo yakaberekwa.
which all the rest of were just shadows.
Vamwe vose vaingova mumvuri wake.
The royal seed was born not of a man, but he was born by a virgin.
Mbeu yeumambo yakabereka kwete nomurume asakaberekwa nemhandara.
With the power in his veins to conquer death and hell.
Aine simba mutsinga dzake rokukunda rufu negehena.
God made a promise.
Mwari akavimbisa.
An ordinary man couldn't do it.
Munhuwo zvake aikwanisa kuzviita.
But if God makes a promise, he's just the same God that he was a few minutes before with Abraham.
Asi kana Mwari avimbisa ndiye Mwari umwe chete mune zvaakanga ari sezvaakataona nguva pfupi yapfuura kuna Abraham.
Jehovah Jireh, the Lord shall provide the way to take the gate.
Jehovah Jireh, Ishe vachapa nzira yekukunda nayo suo romuengi.
How are we going to do it?
Tichazviita sei?
Joshua died, Moses died, the rest of them died.
Joshua akafa, Moses akafa, vose vakafa.
But God said he shall possess the gate of his enemy.
Asi Mwari akati achatora suo romuengi wake.
How is he going to possess death?
Achakunda sei rufu?
He's got a way of doing things.
Ana maitira ake.
He shall possess the gate of his enemy.
Achatora suo romuengi wake.
The royal seed was born.
Mbeu yeumambo yakaberekwa.
He was tempted in every manner like we are.
Akaedzwa nenzira yose yatinoedzwa nayo.
Just as you have to be tempted, so was he.
Akaedzwa sezvaunoitwa.
The devil quickly taken him when he received the Holy Spirit into the wilderness for 40 days and nights to be tempted.
Diabolos pakarepo akamutora achangogamuchira mweya muchena kuenda naye murenje kwamazuva makumi mana nousiku huna makumi mana kundoedzwa.
And when he come out, and at his death they drove nails in his hand and spit in his face.
Pakadzoka naparufu rwake vakamurovera zvipikiri mumaoko vakamupfira kumeso kwake.
He went through every sickness.
Akapfuura nomurwere hwese.
But when he was here on earth, he proved that he could conquer sickness.
Asi zvaaiva pano panyika akaratidza kuti aikwanisa kukunda zvirwere.
When Peter's wife's mother lay sick of a palsy, he touched her hand and the fever left her.
Mai womudzimai waPetro pavairwara vakaoma mutezo akavabata ruoko fever ikabva yapera.
When the leper cried at the gate, unclean, unclean.
Munhu waiva namaperembudzi paakachema ari pasuo, ndine tsvina, ndine tsvina.
If you will, you can make me whole.
Kana muchida mungandiponesa.
He said, I will be thou whole.
Akati ndinoda poreswa.
He conquered and touched the gate of leprosy.
Akakunda akatora suo ramaperembudzi.
He touched the gate of fevers.
Akatora suo refever.
He made every nature obey him.
Akaita kuti zvisikwa zvose zvimuteerere.
He was a seed of Abraham. The royal seed.
Ndiye mbeu yaAbraham. Mbeu yeumambo.
The one the promise is given to. To him, Abraham, and all the seed that followed him up to the royal seed and all the seed after him.
Uyo aiva nevimbiso nokuda kwake Abraham navana vake vose nevakamutevera kusvika pambeu yeumambo navose vakazotevera mumashure make.
God's promise is true.
Vimbiso yaMwari ndechokwadi.
He conquered sickness. He conquered temptation.
Akakunda urwere. Akakunda miedzo.
When the enemy spit in his face, smote his jaw, he turned the other side.
Paakapfirwa kumeso kwake nomuvengi, akarohwa dama rake, akapa rimwe dama.
When the jerk veered from his face and spit on him, he never riled back.
Paakadzura ndebvu dzake nokupfira, haana kudzorera.
He conquered the gate of temptation and took it.
Akakunda suo rokuedzwa, akaritora.
Then you say, my temper won't let me do it.
Zvinewode hasha dzangu dzinondikunda.
You see of Abraham. Yes, sir, he conquered it for you.
Iwo uchiti uri mbeu yaAbraham. Hongutangamire, akakukundira.
When he was riled upon, he riled not back.
Paakatsamwiswa, haana kutsamwira.
When he was made fun of, he held his peace.
Paakasekwa, akaramba akanyarara.
When he was called a devil, he held his peace.
Paakanzi diabolos, haana kupindura.
He had one business, and that's the Father's business. anyone about doing that.
Aivane basa rimwe kuda kwa baba zvino ndiro raifamba achiita.
Then finally they took him to a cross.
Pakupedzisira vakamisa pamuchinjikwa.
Death had to face him.
Rufu rwaifanira kumutarisana naye.
All the rest of them had conquered seas and they had conquered nature.
Vamwe vose vakanga vakunda nyadza vakunda zvisikwa.
And they conquered lions and they conquered fire.
Vakunda shumba vakunda moto.
They conquered everything but death.
Vakanga vakunda zvose kunze korufu.
But here was one beating in his brain, his veins, and there the conquering power of death.
Asi uyu akanga ari mumwe aiva nesimba rokukunda rufu maari mutsinga dzake.
So they took his hands and stretched him out and nailed him to a cross.
Zvino vakatora maoko ake vakatambanudza vakamurovera pamuchinjikwa.
They beat him and they striped him till his bones stared at him.
Vakamubvisa hanzu ndokumurova kusvikira mapfupa ake abuda.
But when he did, then they done all that they could do. Death struck him.
Asi paakadaro ivo vaita zvose zvavaikwanisa kuita rufu rwakamutora.
So now I'll take you like I did Joshua.
Rukati ndichakutora sezvandakaita Joshua.
I'll take you like I did Daniel.
Ndichakutora sezvandakaita Daniel.
And I'll do all this because I'll make you die.
Ndichaita zvose izvi nokuti ndichaita kuti ufe.
And he died till the sun got ashamed of itself.
Zvino akafa kusvikira zuva ranyara.
He died until nature got ashamed and it failed to operate.
Akafa kusvikira zvisikwa zvanyara zvikamira kushanda kwazvo. Zuva rakadzima masikati nyeredzi dzakaramba kupenya. Akafa kukaita rima rokuti waitadza kuona ruoko rwako iwe ari masikati. Ndinofunga kuti zvisikwa zvakati regai tife naye.
Then the devil sent his precious soul into the bottomless pits of hell.
Asi hama diabolos wakaisa mweya wake unokosha kugomba rakadzika dzikaregehena.
There the gates opened, but he come out on the third day, conquered it.
Ikoko masuo akazaruka, akamuka nezuva retatu akunda. Amen.
His seed shall possess the gate of the enemy.
Mbeu yake ichatora suoro muvengi.
Conquered death, he conquered hell.
Akakunda rufu, akakunda gehena.
On that first Easter morning, he conquered the grave.
Mangwanani wayo Easter yokutanga, akakunda guva.
Now we stand more than conquerors to him. Who loved us.
Zvino tinomira savakundi nokupfuuridza nokuda kwake akatida.
On the day of Pentecost, he set down the Holy Ghost. To continue through the Gentiles to take out a seed of promise.
Pazuva rePentecost akatumira mweya mutsvene kuti uenderere mberi pakati pavahedheni kutora mbeu yevimbiso.
To give to the Gentiles the offcast.
Kupa vahedheni vakanga vari kure.
To give to them the baptism of the Holy Ghost to bring them into the promise.
Kuvapa rubhabhadzo rwomweya mutsvene kuvaisa muvimbiso.
Now we have a right to conquer all sickness.
Zvino tine mvumo yokukunda zvirwere zvose.
We don't have to conquer it, it's already conquered.
Hatipo kukunda nokuti zvakatokundwa kare.
We just have to claim the promise and go take it.
Tinongotenda vimbiso toenda kundoitora.
It's already conquered.
Zvakatokundwa kare.
Death's conquered, hell's conquered, sickness is conquered, temptation's conquered.
Rufu rwakakundwa, gehena rakakundwa, zvirwere zvakakundwa, miedzo yakakundwa.
All devils is conquered. Hell's conquered, death conquered, the grave's conquered.
Madimono ose akakundwa, gehena rakakundwa, rufu rwakakundwa, guva rakakundwa.
We stand in the gate taking it.
Takamira pasuo tichitora.
Don't have to fire a shot.
Hatitomborwisi.
It's already been paid for.
Mbairo wakatobhadharwa.
His enemy, he'll possess the gate of his enemy.
Muvengi wake, achatora suoro muvengi wake.
How many thousands of millions?
Kana anga ma million mankani ezuru.
He'll possess the gate of his enemy. Every enemy.
Acha tora suoro muvengi wake. Muvengi wose.
He rose from the dead. We possess it because he gave it to us. It's all a free gift.
Akamuka kuakafa. Uye tinotora nokuti wakatipa chipo chatakapiwa pachena.
Besides all that, and everything that he has done and conquered every gate, he conquered sickness, took the gate.
Pamsoro paizozo, uye nazozo zvakaita nokunda suo rosorose, akakunda zvirwere nokutora suo.
Only thing we have to do is walk up to the gate and say, in the name of Jesus Christ, the conqueror. Amen.
Chatingaita chete kuenda kumuvengi toti, muzita ra Jesu Kristu akakunda. Amen.
When it comes time to die, and death said, watch me make him take back his religion.
Nguwe ukufa yasvika rufu parunoti, tarira ndichiita kuti arambe kunamata kwake.
In the name of Jesus Christ, the Nazareth roll back, Jordan.
Muzita ra Jesu Kristu weNazareta, vhura nzira, Jordan.
Seed of Abraham takes the gate.
Mbeu ya Abraham inotora suo.
Well, Paul said when he was fixed to cut his head off, a seed of Abraham, he said,
Ndicho chikonzero Paulo akati pavakanga vada kugura musoro wake, aiva mbeu ya Abraham akati,
death, where is your sting? Grave, where is your victory? Thanks be to God who gives us the victory through Jesus Christ.
Rufu rumborera rwako rwuripi, guva kukunda kwako kuripi, Mwari ngaarumbidzwe anoti pakukunda muna Jesu Kristu.
He shall possess the gate of his enemy. Take it!
Acha tapa suoro muvengi wake. Acha ritora.
Now he is not better at the gate.
Zvino haakundwi nesuo.
He will conquer it and take it. He'll possess it. That's in his own power.
Anokunda oritora rova rake. Zviri musimba rake.
In the church of the living God this morning lays the power to heal all sickness.
Muchechi yamwari mupenyu mangwana nano. Mune simba rokupodza zvirwere zvose.
In the church of the living God lays power to overcome all temptation.
Muchechi yamwari mupenyu mune simba rokukunda miedzo yose.
In the possession of the church of the living God this morning lays the power to change sin and throw it away and receive the baptism of the Holy Ghost. In the church of Jesus Christ.
Mumaoko echechi yamwari mupenyu mangwana nano. Mune simba rokushandura chivi nokuchirashira kure. No gashira kubabadzwa nomweya mutsvene mukereke ya Jesu Kristu.
Whatsoever you desire, ask in my name, it shall be given to you.
Chose chamunoshuva kumbirai muzita rangu munochigamuchira.
A little while in the world, the not seed, the unregenerated seed, will see me no more.
Kanguva kaduku nyika, havazi mbeu, imbeu isina kuberekwa patsva, havachazondioni.
Yet you'll see me. For I'll be with you even in you to the end of the world.
Asimi mchanduona nokuti nchava nemi ndiri mamuri kusvikira kumagumo enyika.
What? The royal seed.
Chi mbeu yohumambo.
The works that I do shall you do also.
Mabasa andinoita muchaitawo.
I'll verify myself that I'm with you, for these signs shall follow them that believe.
Ndichasimbisa pachangu kuti ndinemi. Nokuti zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda.
He shall possess the seed of his enemy. He shall possess it.
Achakunda mbeu yomuvengi wake. Achatora.
The seed shall possess the gate of his enemy.
Mbeu yake ichatora suo romuvengi wake.
No matter what the gate is.
Hazvinei kuti suo rakadini.
If it's sickness, temptations, sin, whatever gate it is, it's conquered.
Ungava urwere miedzo chivi, suo ripi zvaro rakakundwa.
And the seed of Abraham possess it.
Mbeu ya Abraham yakaritora.
Aren't you happy this morning to know that we stand now more than a conqueror? More than a conqueror.
Hamufari here mangwana nano kuziva kuti takamira tiri vakundi nokupfuuridza. Kupfuura mukundi zvakanyanya.
Oh, there's nothing to fight about. The fight's over.
Oh, hapana chokurwira. Kurwa kwakapera.
The whistle's blown. The flag rose.
Nyere yakaridzwa, mureza wakasumudzwa.
And in the midst of every sin pile, every midst of every sick room, is the old rugged cross planted by the blood of Jesus Christ. A conqueror.
Zvino pakati pedutu rose rechivi mukati memba yose inorwarwa, muno muchinji kwakadzikwa neropa raJesu Kristu akakunda.
Only thing we do is believe, look and live. I'll be with you, I'll prove.
Chandingaita chete kutenda totarisa, Towana upenyu, nichawa nemi, nichazviratidza.
People come in the last days and say, oh, well, that was.
Zvino vanhu vachauya pamazuva okupedzisira vachiti, ah, hameino, zvanga zviri.
But I'll be with you in the very things I did here on earth. I'll be in you doing the very same things.
Asi ndichava nemi, uye zvinhu zvandakaita pano panyika, ndichange ndiri mamuri ndichiita zvimwe chetezvo.
Then they'll know, they'll see me.
Ipapo vachaziva, vachandiona.
My people will see me, the seed of Abraham will see me.
Vanhu vangu vachandiona, mbeu yaAbraham ichandiona.
They'll know me, they'll recognize me. The others will call me Beelzebub, just like they have done.
Vachandiziva. Vamwe vachandidaidza kuti Beelzebub sezvavakaita.
But you shall know me, for I'll be with you.
Asi imi muchandiziva nokuti ndinemi.
You'll see me, see with your eyes.
Muchandiona kundiona nameso enyu.
You'll see me, for I'll be with you even to the end of the world.
Muchandiona nokuti ndichange ndinemi kusvika kumagumo enyika.
The very same things that I do, he that believeth on me, the works that I do, shall he do also.
Zvinhu zvandinoita uyo anotenda kwandiri namabasa andinoita achaitawo.
Same kind of work.
Mabasa mamwe chete.
And today the church of the living God has the privilege of standing and seeing the conquering, resurrected Jesus Christ, the Son of the living God, standing present, living in his church, doing the same thing he did here.
Zvino nhasi church yaMwari mupenyu. Inomukana wokumira nokuona Jesu Kristu akamuka achikunda mwanakomana waMwari mupenyu akamira nesu achirarama muchechi yake achiita zvimwe chete zvaakamboita.
And we possess the gate of every enemy.
Zvino tinokunda suo romuvengi wose.
If you've got an enemy this morning, then my brother, there's only.
Kana uine muvengi mangwanani ano, hama yangu, hapana.
If you are a seed of Abraham, after hearing this, there are not enough devils in hell can keep that gate before you.
Kana uri mbeu yaAbraham mushure mokunzwa izvi, hakuna madhimoni akakwana mugehena angavhara suo iri pamberi pako.
It'll open, I don't care what it is. You walk up there as a promised seed. Say, I claim this for mine.
Rinotozaruka, handina mhosva kuti ringava chii, unoenda kwachiri sembeu yakavimbiswa woti, ndinotora izvi kuva zvangu.
This is mine because God swore that he'd raise up Jesus and through Jesus I'd conquer.
Ndezvangu nokuti Mwari wakapika kuti achamutsa Jesu, zvino nokuda kwaJesu ndichakunda.
I come in the name of that conqueror Jesus Christ. Step back, I'm passing through. Amen.
Uye ndauya muzita romukundi uyu Jesu Kristo, suduruka ndiri kupinda. Amen.
He shall possess the gate of the enemy.
Achatora soro muvengi.
And stand up there with your shoulders back and your shield are shining, covered by the blood of the Lord Jesus. The enemy will recognize it.
Ipapo mira mapfudzi ako akasimudzwa nhoo yako ichipenya yakaiswa muropa raishe Jesu muvengi achazviziva.
If you have need, talk to him now while we pray.
Kana kuine chaunoda, taura kwaari iko zvino tichinamata.
You in here this morning while you have your heads bowed.
Nemi murumuno mangwana nano makakotamisa musoro yenyu.
And if you have a need, will you just raise your hand towards Jesus and just speak it in your heart?
Kana une chikumbiro ungasumudza ruoko rwako here kuna Jesu utaure nechomoyo mako.
In your heart, say, Lord, you know my need.
Moyo uti ishe munoziva chido changu.
Now I've heard this morning, and that's the Bible.
Ndanzwa mangwana nano uye zviri muBhaibheri.
He shall possess the gate of the enemy.
Uchatora suo romuvengi.
I'm coming to possess the gate.
Ndauya kuzoritora.
Maybe I have a temper. Maybe I need the Holy Spirit. Sin has bound me down.
Ndingangodaro ndine hasha. Ndingangodaro ndichifanira kuva nomweya mutsvene. Chivi chakandisunga.
I have need. But I'm coming to the gate now.
Ndine chikumbiro. Asi ndiri kuuya pasuo zvino.
I'm going to take it this morning. My gate.
Ndichatora suo iri mangwana nano. Suo rangu.
So give away. I'm coming through.
Zvinosuduruka, ndiri kupinda.
Blessed Lord, you've seen all these hands. And you know this is your word, Lord.
Maona maoko ese awa. Uye munoziva kuti ishoko renyu ishe.
I've only quoted it. and brought down through the scriptures the characters of the Bible.
Dangori taura nokurunza sezvariri mumagwaro dataridza vanhu vomubhaibheri.
Of how they subdued kingdoms and wrought righteousness and quenched the fire, the violence of fire.
Kuti vakakunda sei madzimambo nokunza kururama nokudzima moto nokukunda simba remoto.
Escape the edge of the sword and stop the mouths of lions.
Vakapukunyuka pamunondo vakamisa miromo yeshumba.
All moreover, women receive their dead back to life.
Zvakaro vadzimai avo vakamutsirwa vakafa vavo.
Many things because you promised it. It's your promise.
Nezvimwe zvakawanda nokuti makavimbisa.
His seed, your seed, Abraham, shall possess the gate of the enemy.
Mbeu yake, mbeu yako Abraham, ichatora suo romuvengi.
And you keep your promise.
Uye munochengeta vimbiso yenyu.
Now give to them, Lord, the desire of their heart.
Zvinovape Ishe zvido zvemwoyo yavo.
May they go from here a different person.
Ngavaende vava vanhu vashandurwa.
May they go knowing that they are conquerors because that the royal seed conquered for them.
Ngavaende vachiziva kuti vakunde nokuda kwembeu yehumambo yakavakundira.
The royal king, when he comes, born of a virgin.
Ishe mambo paakauya akaberekwa nemhandara.
He conquered every enemy, even to death. So death itself cannot scare the seed of Abraham.
Akakunda muvengi wose kunyange rufu. Zvino rufu pacharwarutyisi kumbeu yaAbraham.
We have the promise that we'll inherit the earth.
Tine vimbiso yekuti tichagara nhaka yenyika.
And shall return again in a more glorious way, in a glorified body.
Togodzoka zvakare nokubwinya kukuru mumutumbi wakabwinyiswa.
As the last enemy is placed underfoot.
Shiroko kunge mwengo kupesira aiswa pasi petsoka.
The only and last child of God that shall come into the kingdom.
Zemwana wamwari wokupesira kupinda mumambo.
If there are those with their hands up, Lord, at sinners, save them.
Kana pakati pavakasimudza maoko Ishe paine vatadzi vaponesei.
Those that are backsliding, let them know they don't have to remain a backslider.
Avo vari kudzokera shure itai kuti vanzwe kuti havafaniri kuramba vakadaro.
He can possess that gate of backsliding.
Anogona kunda suo iri rokudzokera shure.
Maybe that one with a temper, a vulgar, dirty tongue.
Angadaro ari uyo ane hasha kana rurimi runotaura zvinonyangadza rune tsvina.
Our lustful heart. Our greedy one over money or some filthy thing.
Kana moyo unoruchiva kana anokara mari kana chimwe chinosemesa.
Let them know that they can possess that gate.
Itai vazive kuti vanokwanisa kutora suo iroro.
Maybe it's sickness, Lord, afflictions.
Zvichida kurwara Ishe kana kutambudzwa.
They can possess that gate.
Vangatora suo iri.
For he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity.
Nokuti wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu. Wakarobwa nokuda kwokudarika kwedu.
The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we were healed.
Kurangwa kworugaro rwedu kwakava pamusoro pake, namavanga ake takaporeswa.
We are conquerors this morning.
Tiri vakundi mangwana nano.
Grant it, Lord, and besides all that, that great work that was did by him, yet he's with us.
Titire Ishe. Pamusoro peizvi basa guru rakaitwa naiye. Asi iye anesu.
Yeah, he promised he would do it.
Asi akavimbisa kuti achazviita.
A little while and the world won't see me no more, yet you'll see me. For I'll be with you, even in you to the end of the age.
Chinguva chiduku nyika haichandione asi imi muchandiona nokuti ndichava nemi kunyangwe mamuri kusvikira kumagumo enyika.
I pray, Father, that you'll make yourself known to each and every one this morning. For we ask it in Jesus' name. Amen.
Tinomata baba kuti muzivise kuno mumwe nomumwe mangwana nano nokuti tashikumbira muzita raJesu. Amen.
Do you believe that to be true?
Munotenda kuti ichokwadi here?
Solemnly believe it to be the truth. Not one waver of doubt in your heart.
tenda wakaperera kuti chokwadi usina kana kupokana kuduku zvako mwoyo wako.
Now just remember this, the working of the Holy Spirit is so simple that it confuses the intellectual mind.
Norangarira izvi kushanda kwomweya mutsvene kwakapfawa zvokuti kunokanganisa pfungwa dzavakadzidza.
The most simple things that I've seen the Holy Spirit do this.
Zvinhu zvinyoro zvandati ndambo ndakaona mweya mutsvene uchiita izvi.
I'd say things that I wouldn't think about it being that way.
Ndingataure zvinhu zvokuti mukufunga kwangu handaimbofunga mafungiro iwayo.
If I had to use my own mind, I'd say, well, that couldn't be right, but it always is right.
Dai ndaishandisa pfungwa dzangu ndaiti, zvisi izvo, asi nguva yose zvinongoitika saizvozvo.
He does things just so simple.
Anoita zvinhu munyoro.
And he does things to make himself known to his people.
Uye anoita zvinhu kuti azviratidze kuvanhu vake.
God is with his people. He's in the midst of his people.
Mwari ana vanhu vake ari pakati pavanhu vake.
He loves them and he wants to do for them and to help them.
Anovada uye anoda kuvashandira nokuvabatsira.
And to just let them know not what he will do but what he has done.
Nokuita kuti vazive kwete zvaachaita asi zvaakaita.
He's already done it. It's yours. It belongs to you.
Akatozviita kare, ndezvako. Ndiwe muridzi.
It's a free gift from God our Father to his church.
Chipo pachena kubva kuna baba vedu kukereke yake.
Now how the intellectual mind will be so twisted up, like in the days of Daniel and in the days of the Hebrew children and the many that we've talked about this morning.
Sive pfungwa anokanganisika kwazvo samazuva aDaniel namazuva avana vechiHebheru namazuva vamwe vakawanda vatataura nezvavo mangwanani ano.
See, the great intellectual world in that day was just as hard to overcome as it is now.
Onai vanhu vazhinji vefungwa panguva iyi vakanga vakaomarara zvakangoita sevanhasi.
It's always been the enemy to their way of seeing and their modern science and things was just as complicated and things to the mind then as ours is today.
Vengi ndiye anodaro nguva dzose mumaonero avo zvinhu zvisingafanirwi kuyananwa nazvo pamaonero avo nedzidzo yavo nescience nezvimwe zvakanga zvakaoma kupfungwa sezvo zvakaitawo nhasi.
See, it was the same thing.
Maona zvaiva zvimwe chete.
But there were those always you dared to stay there and say God is right. God's word is true.
Asi vaiva pavo nguva dzose vairamba varipo vachiti Mwari hakanganisi shoko rake chokwadi.
And you don't have to conquer because he conquered.
Zvino iwe hautarisirwi kuti ukunde nokuti akakunda.
The only thing you have to do is just go up and take stand in the gate. Say it's mine.
Chaunoita kuenda kundotora womira pasuo. Woti ndezvangu.
This is mine. God gave it to me. My salvation.
Izvi ndezvangu. Mwari akandipa ruponeso rwangu.
If I want the Holy Spirit, God gave it to me.
Kana ndichida mweya mutsvene, Mwari akandipa.
Promises to me. Our children. All is far off, as many as the Lord shall call.
Vibiso ndeyangu na vana vedu, na vose vari kure, ivo vose vachadanwa na Ishe.
That's why I stand just my ministry of this discernment and so forth. It'll soon end now.
Ndicho chikonzero ndakamira sa shumiro yangu yokuziva zvakavanzika zvomoyo nezvimwe ichasvika pakuguma zvino.
It'll always be there, but it'll soon end this because it's going to something greater.
Kwete kuti inenge isizvipo, asi nokuti pari kuuya zvinopfuura izvi.
It's going on up. From taking a hold of the hand up to the discernment, and now she's fixed to make another one.
Iri kuramba ichikura kubva panda iita zvokubata ruoko kusvikira pakuziva zvakanzika zvomoyo. Zvino iko zvino pane zvimwe zvava kuda kuitika. Maona.
See it. Watch it and know that it's true. See?
Muri kuona. Zvitarisei muzive kuti ichokwadi. Onai.
I know it is the truth.
Ndinoziva ichokwadi.
And it'll go greater, higher, better.
Uye zvicharamba zvichikura zvichiwedzera zvichiita nani.
Sure. Why he promised it. And what he promises, he does.
Chokwadi. Chikonzero ndechokuti akazvivimbisa. Uye zvaanovimbisa anoita.
He can't fail in his promise.
Haakundiki pavimbiso dzake.
And what is it? His ever-living presence with us.
Zvino chii? Upo hwake hunogara huri nesu.
To let you know that he has taken the gate for you.
Kuisa kuti uzive kuti akakukundira suo.
He was a royal seed. No one could take those gates but him.
Aivambe uyo humamba hakuna aikwanisa kukunda masuo aya kunze kwake.
Amen.
All those back there were shadows of his coming. But when he come, it finished the whole fight.
Vamose vakamtangira yaiva mvuri yokuya kwake asi pakauya zvakapedza hondo yose.
The fight was finished at Gethsemane and at Calvary.
Hondo yakapera muGethsemane napa Calvary.
And now we just stand as conquerors.
Iko zvino tinomira savakundi.
There's no fighting to do. The fight's over. We just own it.
Hapachina hondo ichaitwa kwatiri. Hondo yakapera takakunda.
Abstract deed to it. A written guarantee by God our Father who raised his hands up.
Chinu chisingaonekwi asi chitsidzo chakanyorwa na Mwari Baba wedu vakasimudza ruoko rwavo vakati.
I swear by myself.
Amen.
That his seed shall possess the gate of the enemy.
Ndinopika ndomene kuti mbeu yake ichatora suoro muengi.
There it is, it's already taken.
Chinu hezvi rakatotorwa.
He was wounded for our transgressions. With his stripes we were healed.
Wakakuwadzwa nokuda kwokudarika kwedu, namawanga ake takapodzwa.
It's already done. It's finished work. We just possess it.
Zvakatoitwa. Basa rakapera ndezvedu.
And the works that I do shall you also.
Mabasa andinoita muchaitawo.
The king is with us this morning.
Ishe anesu mangwana nano.
Amen.
His great blessings, the Holy Spirit moving over us.
Maropafadza ake makuru mweya mutsvene uchifamba pamusoro pedu.
To feel that glorious feeling. To know that it's exactly with the, in line with the Word of God.
Kunzwa manzwi anoropafadza kuziva kuti zviri kufambirana nomutsetso weshoko raMwari.
It gives us such a wonderful consolation to know that God is our Father.
Zvino tipa kunyaradzwa kunoshamisa kuziva kuti Mwari ndi Baba vedu.
Now, I believe, did he give out prayer cards this morning?
Zvino ndinotenda apa here makadhi okunamatirwa mangwana nano.
I told him if there wasn't no more than just the tabernacle people will not give out any prayer cards.
Namudza kuti kana kwina vanhu vapata benakoro chete zvakanaka arege ake kupa makadhi okunamatirwa.
But if there was as many as 10, 15 people or something, the strangers in the gates, want to give out prayer cards so we could bring them up and pray for them.
Asi kana kwine vangasvika gumi navashanu ravanhu kana vakadaro vaenzi kana vakadaro kuti ape makadhi okunamatirwa tigovaunza kuti tivanamatire.
How many is a stranger with us this morning? Raise your hand.
Vangani vaenzi pakati pedu mangwana nano? Simudzai maoko enyu.
Oh my, sure. There's a 15 or 20 of those. All right.
Oh, honai, chokwadi, pane gumi navashanu kana makumi maviri. Zvakanaka.
We'll line up these prayer cards and bring them up to the platform.
Tichakumisai mumutsetso wokunamatirwa namakadhi enyu tokuunzai kuno kuplatform.
See the reason I said about tabernacle people, they are here.
Maona chikonzero ndataura nezvavanhu apa tabernacle. Vari pano.
This discernment, remember I'm speaking this, the discernment will soon be to the end.
Kunzvera zvakawanzika zvomwoyo uku rangarirai. Ndiri kutaura kuti kuziva zvakawanzika zvomwoyo kuchasvika pakuguma.
There'll be something so much greater and so much better just in the way.
Pachava nechimwe chikuru uyezve chakapfuura nokunaka chiri munzira.
I know, see, look at the two brothers now. They're standing with me yesterday when that happened. See? And day before when it happened.
Pane zvandinoziva maona, ndakatarisa hama mbiri iko zvino vaiva neni nezuro pazvakaitika maona. Uye mari mwezuro pazvakaitikazve.
And that's three times in a row now it's happened.
Zvakaitika katatu zvichitevedzana.
A confirmation that is right now at hand. It's fixing to take place.
Uku kuri kusimbiswa kuti zvino zvava pedyo maona kungogadzirira kuti zvichiitika.
Now, Lord, thou art God, and we are your servants.
Zvino ishe ndimi Mwari, isu tiri varanda venyu.
We thank you for your word, for the Holy Spirit who has blessed our hearts.
Nokutendai neshoko renyu nomweya mutsvene waropafadza mwoyo yedu.
And now we're happy. We're sitting here, knowing that we are conquerors.
Zvino tinofara takagara pano, tichiziva kuti tiri vakundi.
We already possess all the gates of the enemy.
Takatotora kare masuo ose omuvengi.
It has been given to us. We have the master key in our hand.
Takapiwa zvakare tine key yacho chaiyo muruoko rwedu.
The name of Jesus Christ shall open every gate of the enemy.
Zita ra Jesu Kristu rinozarura suo rose romuvengi.
Take this key, the key of the name of Jesus, and unopen every gate of the enemy that has you bound away from any promise.
torai kii, kii ya zitara Jesu uzarure suwa romu wengu ose, aga kusunga kupapawi mbiso ipi zayo.
God, this morning we come in the name of Jesus with this key to open the gates for the sick and the afflicted.
Zakare mari mangwana nano tinouya muzitara Jesu neki kuzozarura masuo awanorwara nevanotambudzika.
For it is written in his word, in my name they shall cast out devils.
Nokuti zvakanyorwa mushoko rake muzitara rangu vachadzinga mweya yakaipa.
They shall speak with new tongues.
Vachataura nendimi itsva.
And if they take up serpents or would drink any deadly thing, it should not harm them.
Uye vachabata nyoka kana kunwa chose chinokuwadza hachi vakuwadzi.
They'll lay their hands on the sick and they shall recover.
Vachaisa maoko pamusoro pavanorwara vachapora.
We know those things are true.
Tinoziva zvinhu zvose izvi ichokwadi.
And grant this morning, Lord, that they will.
Zvino tiitirei mangwana nano ishe kuti vaone.
The people will be able to see that through manifestation of the Word made flesh and dwelling among us.
Vanhu vakwanise kuona kuti nokuda kwokuratidzwa kweshoko raitwa nyama richigara pakati pedu.
That he was wounded for our transgressions, with his stripes we were healed.
Kuti akakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu namavanga ake takapodzwa.
And may they accept it and be healed this morning from all their sicknesses and diseases and troubles. We ask it in Jesus' name. Amen.
Uye ngavazvitende vapodzwe mangwana nano kubva muzvirwere zvose nehosha nokutambudzika. Tinozvikumbira muzita raJesu. Amen.
Would you play Teddy only believe, quietly and slowly, if you will.
Teddy, ungaridza only believe, zinyoro, nyoro, uchinonoka, kana, uchikwanisa.
And what, let's just start from one. Number one, prayer card.
Zvino munoda kuti nditange pano kutanga, namba yokutanga, kadhi yokunamatirwa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, or whatever there is. All right.
Motsipiri tatu china shantana tichinomwe rusere pfumbamwe gumi pana vacho varipo.
Would you just quietly, if you can, get up, come over this side.
Mungakwanisa here zvinyoro nyoro kana muchikwanisa kusimuka muuye divi rino.
About, let's see, number one, number two.
Vanenge ngationei namba yokutanga, namba yepiri.
Who has number one prayer card?
Diana ane kadi na rokutanga.
Number two. All right, sir.
Namba yechipiri. Zvakanaka changamira.
Number three. Number four. Number five. Number six. Number seven. Number eight. Number nine. Number ten.
Namba yetatu. Namba yechina. Namba yeshanu. Namba yetanatu. Namba yechinomwe, namba yeshere, namba yepfumbamwe, namba yegumi.
While they're making their way and taking their positions and standing,
vachiuya kuzomira panzvimbo dzavo,
I'd like to ask the question to some of the rest of you.
Ndinoda kubvunza imi vamwe mose.
How many, is there any tabernacle people here that's sick?
Vangani, varipo here vanhu vapa tabernacle pano vanorwara?
Tabernacle people. Raise up your hand.
About
5, 4, 5, 6, 7, 8, 8 or 9 hands. Is there anybody here in the tabernacle that is not here at the tabernacle? There are strangers with us.
Aripo here muno mutabernacle asiri wapano patabernacle mienzi pakati pedu.
Though you might have come in after the service and didn't get a prayer card, will you raise your hand?
Kunyangwa uya muno tatanga ukataza kuwana kadro kuti uye unamatirwe ungasimudza ruoko rwako here.
Anybody that has the need of God that's not it doesn't come to this tabernacle.
Ani zvaka ane chikumbiro kuna mari asiri asiri wepano patabernacle.
Anybody here that's not members of this tabernacle and yet you're sick and don't have a prayer card, you won't be remembered in prayer, would you raise up your hand? Every person.
Anizvaka asiri nengo yepatabernacle ino asi achirwara asina kadhi rokuya kuzonamatirwa achida kurangarirwa munyengetero ungasumudza ruoko rwako here munhu wose zvake.
All right. That's good. All right.
Ndizvo zvakanaka. Zvakanaka.
Now, I'm going to ask if you be just as reverent as you can for just a few minutes. And then we'll start right off and start.
Zvino ndichakumbira kuti muve nokuremekedza kwamungakwanisa kwamaminitsi mashoma. Zvino tichabva tangotanga.
Now let's see, how much room you got left there, Billy?
Zvino ngationei une nzvimbo yasara yakadini apo, Billy?
All right. Is that, you got number 10 up there?
Zvino ndiyo namba yegumi una here?
I call one, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let them stand now.
Ndadaidza yokutanga kusvika gumi. Gumi neimwe, gumi nembiri, gumi nenhatu, gumi nena, gumi neshanu, gumi ngavasimuke zvino.
If they, number 10, 11, 12, 13, 14, 15. Let them stand.
Ane namba yegumi, gumi neimwe, gumi nembiri, gumi nenhatu, gumi nena, gumi neshanu, ngavasimuke.
All right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Zvakanaka, motsipiri, tatu, china, shanta, nhatu, chinomwe, rusere, pfumbamwe, gumi, gumi neimwe, gumi nembiri.
Like about two more, from 1 to 15.
Kwasara vaviri kubva pano kutanga kusvikira pagumi neshanu. Gumi neshanu, gumi nenhatu, gumi nenomwe, gumi nesere, gumi nepfumbamwe, makumi maviri.
Oh, wait a minute. I told you just to give prayer cards to people that wasn't with the tabernacle.
Oh, chimbomira shoma ndamuudza kuti ape vanhu vasiri vapa tabernacle makadhi okunamatirwa.
That's right. Because it would be, see, discernment.
Ndizvo zvamaona nokuti chanzvera zvakavanzika zvomoyo.
People say these people come to the tabernacle.
Vanhu vanozoti vanhu ava vanouya patabernacle.
Yeah, I tell you, how many's been here? Never been here before. Let's see your hands. Nobody's ever been in one of my meetings before.
Maona ndinokuudza vangano vari pano vasina kumbouya pano tone maoko enyu. Munhu asina kumbopinda musangano yangu.
Now, all right, just a moment now, Brother Teddy.
Zvino, zvakanaka, kwechinguva shoma, Hama Teddy.
Now, I might say this, that all of you heard of the meetings, how it goes, so have you? All people spend in the meetings?
Zvino, ndingati mose henyu makanzwa nezvemusangano kuti inofamba sei, makanzwa here, imi mose makambova musangano.
See, when our Lord Jesus was here on earth, he did not claim to be a healer.
Ona Ishe wadi Jesu saaiwa pano panyika, haana kuti mporesi.
He was the seed of Abraham, certainly. And he had the promise with him.
Aiwa mbeu ya Abraham, zino kwazu, zakara aiwa nevimbi somaari.
He said he did nothing until the Father showed him.
Agada apana chano ita kushia kunge baba wa mutaridza.
Is that right?
Ndiso ere.
And he said, I can do nothing until the Father shows me what to do.
Zakara akati handiiti chunu kushikira baba wa ndiratidza zvokuita.
And he saw it by, not till the Father tells me, till the Father shows me.
Yes, zvakanaka kwete kusvika baba vandiudza asi kusvika baba vandiratidza.
St. John 5:19.
John 5:19.
What I see the Father doing, that doeth the Son likewise.
Mwanakomana agonokuita chinooga kana asingaoni baba vachiita.
Now when he come, we find out in the beginning of his ministry.
Zvino pa akauya tinoona pakutanga kwokuparidza kwake.
That after he was taken the seat of David, spiritually speaking.
Kuti shure kwokutora chigaro chaDavid tichitaura pamweya.
When the Holy Spirit came upon him at the baptism of John, and he became the anointed Messiah.
Mweya mutsvene pawakauya paari pakubhabhatidzwa kwaJohani, akava Messias muzodziwa.
I remember, he was the Son of God when he was born.
Zvinorangarirai, aiva mwanakomana waMwari paakaberekwa.
He was God's virgin-born son.
Aiva mwanakomana waMwari akaberekwa nemhandara.
But when he became Messiah, that's when the Holy Spirit came on.
Asi pakauya Mweya Mutsvene paari, akava Messias.
Because the Messiah means the anointed one.
Nokuti Messias zvinoreva muzodziwa.
See, and he was the anointed one when the Holy Spirit came on him.
Maona, zvino akava muzodziwa apo Mweya Mutsvene wakauya pamusoro wake.
You heard me preach on the lamb and dove.
Makanzwa ndichiparidza pamusoro pegwayana nenjiva.
Then we find out when he entered 40 days of temptation, he came out.
Zvino tinoona kuti pashure kwamazuva makumi mana okuedzwa kwake, akauya.
And how did his ministry start? And how did it finish?
Zvino shumiro yake yakatanga sei uye yakapera sei?
We find that in his ministry that there was a man by the name of Andrew.
Tinoona kuti paridza kwake pava nomurume ainzi Andrea.
That went and found his brother Simon, a fisherman, and brought him to Jesus.
Akaenda akanotora mukoma wake Simon mubati wehove akauya naye kuna Jesu.
And Jesus told him, said, your name is Simon. Your father's name is Jonas.
Zvino Jesu akamuudza akati, zita rako ndi Simon, rababa vako ndi Jonas.
From henceforth you'll be called Peter, which means little stone.
Kubvira zvino uchanzi Petro, zvichireva kadombo.
You remember that?
Munozvirangarira here?
And this fellow was so astonished at what Jesus told him.
Zvino murume uyu akashamiswa chose nezvaakaudzwa naJesu.
Now, was the Messiah supposed to do that?
Zvino Mesiyasi haaifanira kuita izvi here?
How many knows that? Say amen.
Vangana vanozviziva, itai amen.
He was to be the God prophet. Yes, sir.
Aifanira kuva Mwari muprofita, ndizvo changamire.
Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me.
Moses akati, Ishe Mwari wenyu achamutsa muprofita akafanana neni.
It shall come to pass that who will not hear this prophet shall be cut off from amongst the people.
Zvichaitika kuti asingateereri muprofita uyu achabviswa pakati pavanhu vake.
Now, then when we find out later on, he came to his own.
Zvino pamberi tinoona kuti aiva akauya kunovo kwake.
Who were those? The Jews by nature.
Ndivanani ava? Majudha panyama.
And so his own received him not.
Asi wekwake havana kumugamuchira.
So he had then, now it has to go with the Gentiles, see, because his own received him not.
Nokudaro akanga, zvino akaenda kwaEden maona nokuti wekwake havana kumugamuchira.
But as many as did receive him, to them gave he the power to become sons of God.
Asi vose vakamugamuchira, vakavapa simba kuti vave vana vaMwari.
So now he's turned to the Gentiles and has been for 2,000 years.
Zvino nokudaro akauya kwaEden uye ava kukwana makore ane zviuru zviviri anawo.
But now notice the things that he did.
Zvinoonai zvinhu zvaakaita.
Then Philip, after he's seen this done, he went and found Nathanael.
Zvino Filipo aona izvi zvichiitwa akaenda kunotsvaka Nathanael.
And told Nathanael who he had found and what he had done. And that astonished him.
Akaudza Nathanael kuti akanga aona ani uye nezvaakanga aita zvikamushamisa.
He couldn't hardly believe it, but when he got in the presence of the Lord Jesus, when he found where he was, come up into his presence.
Zvakamunetsa kuti azvitende, asi paakasvika muupo hwaShe Jesu, paakaona paaiva, akasvika muupo hwake.
Jesus said, behold an Israelite in whom there is no guile.
Jesu akatarisai muIsrael asina chaanopomerwa.
Now, if you'd have been standing there, do you think you'd been spiritual enough to have understood who that was?
Zvino dai wakanga wakamira ipapo, unofunga here kuti ungadai wakawana kunzwisa zvomweya zvakakwana kuti uzive kuti uyu aiva ani?
You think you would have done it?
Unofunga kuti waizvikwanisa here?
What?
Zvino chiona.
See? That man is a stranger. There he might have been a fisherman. He is a carpenter is what he was.
Onai murume uyu aiva munhu wasina kumbenge aona zvichida aiva mubati wehove. Aiva muvezi ndiro raiva basa rake.
This carpenter man standing there, a middle-aged man.
Muvezi uyu amirepo murume akanga abva zera.
And up come this man, he looked at him like one of these men here and said,
uyu murume ndokuuya akamutarisa zvokutarira kwaangaita vamwe varume vari pano akati,
behold, an Israelite in whom there's no guile.
Tarirai muIsrael asina chaangapomerwa.
Well, how did he know he was an Israelite?
Zvakanaka, akaziva sei kuti aiva muIsrael?
Not the way he dressed, because he all dressed alike.
Kwete mapfekero ake nokuti vose vaipfeka zvakafanana.
In whom there's no guile, how did he know that he was a guileless man?
Asina chaangapomerwa, akaziva sei kuti aiva murume asina chaangapomerwa.
So it astonished this man.
Nokudaro zvakashamisa murume uyu.
Being a real believer, he said, Rabbi, or brother, preacher, teacher, when did you ever see me?
Aiva mutendi wechokwadi akati, Rabbi, kana kuti hama, muparidzi, mudzidzisi, mandoona riini?
See, he's questioning.
Maona, aibvunza.
He said, before Philip called you when you were under the tree, I saw you.
Akati Filipo asati akudana uri pasi pomuti ndakuona.
He said, you're the son of God. You're the king of Israel.
akati muri mwanakomana wamwari muri mambo wa Israel.
Jesus said, because I told you this, now you believe me. Now you'll see greater things than this.
Yesu akati watenda nokuti ndakutaurira izvozvo uchaona zvikuru kupfuura izvi.
And that's the reason I believe that the church of the living God is going to see a greater thing than this.
Ndicho chikonzero ndichitenda kuti chechi yamwari mupenyu ichaona zvinhu zvikuru kupfuura izvi.
It's fixing to step right into it now, shortly. See, because they have believed it.
Iri kugadzirira kupinda mazviriko zvino nenguva pfupi maona nokuti vakazvitenda.
Those who have rejected it because of denominational barriers, I doubt whether they'll ever believe anything. See?
Vakazviramba nokuda kwokudziviswa namasangano handioni kuti pane chimwe chinhu chavachazotenda.
Things you'll either walk in light or be blind.
Unototi ufambe muchiedza kana kuti unova bofu.
Light blinds or either shows a path.
Chiedza chinopofamadza kana kuti chinoratidza nzira.
Little birds I found at the Statue of Liberty.
Shiri duku dzandakaona pamufananidzo weLiberty.
Be sure to see that, Brother Toms, when you go up.
Ivai nechokwadi kuti mazviona kana Ama Toms kana maenda ikoko ndizvo.
They beat their brains out against her, and I said, what was the matter?
Dzinobondera ipapo dzichifa, zvinondakati chii chikonzero?
Said instead of following the light in the storm to safety, they tried to beat the light out to kill themselves.
Zvikanzi panzvimbo yokuti dzitevere chiedza nguva yedutu kuti dzipukunyike, dzinoenza kudzima chiedza zvinodzobondera dzozviuraya.
That's the only thing that happens when you beat against light, you kill yourself spiritually.
Ndicho chinhu chete chinoitika kana warwisana nechiedza unozviuraya pamweya.
Just walk in the light as he is in the light, then we'll have fellowship one with another.
Ingofamba muchiedza sezvaari muchiedza zvinotozova nokuyana namumwe nomumwe.
All churches will believe and go on and enjoy the blessings of God.
Chechi dzose dzinotenda dzoenda dzichitenda maropafadzo amwari.
Wouldn't that be wonderful?
Hazvingashamisi here izvi?
Look at the Samaritan woman when she comes.
Tarisai mukadzi weSamaria paakauya.
She was a Samaritan now, not a Jewish Samaritan.
Aiva muSamaria kwete muJudha asi muSamaria.
And he said, bring me a drink, and the conversation went on. This is for the newcomers now.
Zvino akati ndipawo mvura kutaurira nokuenderera mberi. Zvino izvi zvinoitira vatsva.
And conversation went on.
Kutaurirana kwakaenderera mberi.
She didn't know him being no Messiah.
Zvino akanga asingamuzivi saMessias.
He's just a man, a Jew. See how she said first? She said, well, it's not customary for you Jews to talk to a Samaritan woman like this.
Aingova zvake murume muJudha. Mudzimai akatanga kutaura akati, sei hazvina kufanira kuti iwe muJudha utaurira neni mukadzi weSamaria seizvi.
She said, we have no dealings with one another.
Akaenderera mberi akati, hatidyidzani.
He said, but if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink, and I'd bring you, give you water, you don't come here to draw.
Iye akati, asi dai waiziva wauri kutaura naye waindikumbira mvura, ndaikupa mvura yokuti hauzouya pano kucherazve.
Well, she said, now just a minute.
Sei mudzimai akabvunza, mirai shoma.
She said, we worship in this mountain, and you Jews worship at Jerusalem.
Akati, isu tinonamata mugomo iri, asi majuda munonamata paJerusarema.
Jesus said, but the hour is coming when you'll neither worship at Jerusalem or this mountain.
Jesus akati, asi nguva inouya apo, musingachazonamati paJerusarema kana mugomo iri.
But in the Spirit, for God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and truth. See?
Asi, mumweya, nokuti mwari mweya, naizvozvo vanomunamata vanofanira kumunamata mweya nomuzvokwadi maona.
Well, he went on and carried the conversation until he found out where her trouble was.
Akaenda mberi achitaura naye kusvika awana paiva nedambudziko rake.
Well, you know where her trouble was? Anybody know what was the matter with the woman at the well?
Chii, munoziva paiva nedambudziko rake? Pane anoziva here padambudziko romudzimai uyu aiva patsime?
She had too many husbands, didn't she?
Aiva navarume vakawanda, handizvo here?
So he said to her, go get your husband and come here.
Nokudaro akati kwaari, enda utore murume wako uye pano.
She said, I don't have any husband.
Akati handina murume.
So that's right, you've got five. And the one you're now living with is not yours.
Akati ndizvozvo, una vashanu. Uye waonaiko zvino hazi wako?
She said, sir, now watch her. Sir, I perceive that you are a prophet.
Mudzimai akati changamire. Zvino mutarisei, changamire, ndinoona kuti muri muprofita.
If you run that Marjor reading back, you'll find out, sir, in the original, I perceive that thou art that prophet.
Ukatevedza zvinyorwa zvinotsanangura mavhesi unozoona kuti changamire pakududzirwa kutanga muri ndaona kuti muri muprofita uya.
Remember in the Bible, it keeps saying, that prophet, are you that prophet? What prophet was it?
Rangarirai kuti mbaibheri akati, mprofita uya, muri mprofita uya here, upi mprofita wacho?
The one that Moses said would raise up.
Mwe cheta kanzi na Moses achamuka.
I perceive that you are a prophet.
Daona kuti muri mprofita.
Now we are taught and we know when the Messiah cometh, he'll do these things.
Zvino tinodzidziswa uyezve tinoziva kuti kana Messias auya, achaita zvinhu izvi.
That was the sign of the Messiah, is that right?
Ndicho chaiva chiratidzo cha Messias, ndizvo here?
To know what her trouble was.
Kuziva paya ndambudziko rake.
Said, we know when Messiah cometh, he'll tell us these things, but who are you?
Mudzimai akati, tinoziva kuti kana Messias auya achatiudza zvinhu izvi. Ko imi ndimi ani?
He said, I'm he that speaks to you.
Akati, ndini iye anotaura newe.
She left her water pot, she ran into the city, I imagine just holding her heart, and saying,
akasiya chirongo chake, nofunga kuti akaenda muguda achimhanya akabata moyo wake, achiti.
Hold her hands on her bosom, just jumping, saying, come see a man who told me the things that I did. Isn't this the very Messiah?
Akaisa maoko ake pachifuva chake achikwakuka achiti, uyai muone murume, andiudza zvinhu zvandakaita. Hazi Messias uye here?
Isn't that the very one that the Bible said that would come?
Hazi uya kanzi nebhaibheri achauya here?
It's a Jew sitting out there, just an ordinary man. Looked like a carpenter.
Mujuda gere uko munhuwo zvake anoratidzika somuezi.
But he told me that I had five husbands, and you all know that's the truth.
Asi andiudza kuti ndina varume vashanu, zvino imi mose munoziva kuti ichokwadi.
This has got to be the Messiah.
Anofanira kuva Messias.
Is that right?
Ndizvo here?
Now Jesus said a little while, a little space of time, the world won't see me no more.
Ndizvo Jesus akati chinguva chiduku, kanguva kadiki nyika haichazondooni.
Yet you'll see me, for I'll be with you, even in you.
Asi imi muchandiona, nokuti ndichava nemi kunyangwe mamuri.
And the works that I do, shall you do also?
Namabasa andinoita, muchaitawo.
Even more than I've done here, shall you do? For I go unto the Father, return back in the form of the Spirit.
Kunyangwa anopfuura andinoita pano muchaita nokuti ndinoenda kuna baba ndozodzoka ndiri mweya.
The sacrifice is paid, the royal seed died, the royal seed rose again.
Chibayiro chakaitwa, mbeu yomambo yakafa, mbeu yomambo yakamuka zvekare.
Now the church stands justified by believing it.
Zvino chechi inoruramiswa nokutenda izvi.
And the royal seed can come into these people and even make them joint heirs, sons and daughters of God.
Uyezve mbeu yomambo inouya muvana ava yovaita vadyi venhaka, vanakomana navasanisikana vamwari.
Now, to the rest of you out there that's not in this prayer line, I told him just give cards to the people that when I called him this morning.
Zvino kunemi mose kunze uko musiri mumutsetso unowu kuna matirwa, ndanga ndamuudza kuti ape makadhi kuvanhu va ndamurayira mangwana nano.
He called me and said, you're going to get us some cards, Daddy?
Anga andibvunza achiti munodaa kuti ndinopa makadhi here, baba?
I said, if there's as many as 10 people, that's out of the tabernacle.
Ndikati kana kuine vanhu vangasvika gumi vasiri vapa tabernacle.
Now, sometimes in the tabernacle, I call and give them prayer cards.
Zvino dzimwe nguva ndinopa vapa tabernacle makadhi okunamatirwa.
He come back and said, well, he knew them. They were from the tabernacle. He knew their condition. Sure.
Vasiri vapano dzoka vati, hey, anovaziva nechekare vapa tabernacle, anga achiziva zvavari chokwadi.
Now I turn around, I say, just those out of the tabernacle, come.
Zvino ndoti, gakuyawo chete vasiri vapa tabernacle.
All right, you without the tabernacle, you will be the ones get some prayer line.
Zvakanaka, imiwo kunze kwetabernacle, ndimi muchapinda mutsetso wokunamatirwa.
Oh, we didn't know them, said the tabernacle. We don't know what their troubles, he might have been lying about, see.
Oh, hatizivi ndizvo zvinozoita vapa tabernacle. Hatizivi kuti dambudziko ravo nderei, pamwe anga achinyepa.
Then I say, nobody come. Let the Holy Spirit just pick out those that's in here that's not from the tabernacle. Just sitting out there.
Zvino ndoti, ngapashano uya regai mweya mutsvene ushande navo vari muno vasiri vapa tabernacle vakagara mukati uno.
Still, there's no way at all of getting a man to God unless he's predestinated to be a son of God.
Asi munoramba makango, hapana nzira zvayo kuti munhu auye kuna Mwari kunze kwokunge akatemerwa kuva mwanakomana waMwari.
There's just no way of doing it.
Hakuna nzira zvachose yekuzviita.
Jesus said, no man can come to me except my Father draws him, and that's the truth.
Jesu akati, hakuna munhu anouya kwandiri kusiya kwokunge baba vangu vamudana, zvino ichi ichokwadi.
Everything he did, there's something contrary.
Zvose zvaaita paiva nechaipikisa.
If he did this way, it was supposed to be this way, and this way is supposed to be back that way.
Akazviita nenzira iyi ivoti deno zvaitwa nenzira iyo, nenzira iyo ivoti zvakare ngazviitwe nenzira iyi.
See, it's just unbelief.
Maona kunongova kusatenda.
But wisdom is justified by her children.
Asi uchenjeri hunoruramiswa navana vavo.
So you see. Now here, I'm trying to say to this congregation of people this.
Zvino munoona zvino apa ndinoda kutaura izvi kuungano ino.
That Jesus Christ was that royal seed.
Jesu Kristu aiva mbeu yeumambo.
It's not us, it's him.
Kwete isu, asi iye.
We are just heirs of that. But all things are ours.
Tingori vadyiwe nhaka yaizvozvo, asi zvinhu zvose ndezvedu.
What if you'd have stood there that day when Simon came up? Nobody, this is the first thing he ever done.
Kodai akamirapo zuva riya raakauya, zvino Simon iwe, kwete mumwe, ichi ndicho chinhu chokutanga chaakaita.
Now that'll be the first thing for these people if he does it. They've never seen it before.
Zvino ndicho chichava chinhu chokutanga kuvana ava kana akazviita. Havana kumbozviona.
But when Simon came up, an old fisherman, not enough education to sign his name to a piece of paper.
As Simon Parker, akanga akwegura ari murauri wehove asina kudzidza zvakakwana kuti anyore zita rake papepa.
The Bible said he was ignorant and unlearned. And the conjunction, both ignorant and unlearned.
Bible rino takanga asingazive uye asina kudzidza izvi rokuti uye rinobatanidza zvose kusaziva nokusadzidza.
And then when he walked up and forced Jesus.
Zvino paakafamba muchiratidzo cha Jesu.
Jesus said, "Your name is Simon."
Jesu akati zita rako ndi Simon.
What do you think he thought?
Unofunga kuti akafungei?
What would you have thought if you'd been standing there?
Ungadai wakafungei dai wakanga uripo.
And your father's name is Jonas.
Uye zita ra baba vako ndi Jonas.
And from henceforth you'll be called Peter.
Uye kubvira zvino uchanzi Petro.
What would you have thought?
Chi chaungadai wakafunga?
Was a man reading his mind?
Munhu uyu aiverenga pfungwa dzake here?
What did you thought?
Zvakanaka, ungadai wakafungei?
Would you thought that was the sign of the Messiah?
Waifunga kuti chiratidzo cha Messias here?
If that's the sign of the Messiah in one age, it's got to be the sign of Messiah second age, third age, fourth age. Every age has got to be the same because God cannot change.
Kana chakanga chiri chiratidzo cha Messiah nguva iyoyo, chinofanira kuva chiratidzo cha Messiah nguva yechipiri, yechitatu, yechina nenguva imwe neimwe. Chinofanira kuva saizvozvo nokuti Mwari haashanduki.
And how many knows the Messiah was God?
Zvino vangano vanoziva kuti Messias aiva Mwari?
Sure it was anointed. Sure.
Chokwadi aiva muzodziwa. Chokwadi.
So he can't change, he has to be the same.
Nokudaro haashanduki, anofanira kusashanduka.
That's the reason he had to witness the same thing to the Samaritans that he did to the Jews.
Ndicho chikonzero akapupurira kumaSamaria zvaakaita maJudha.
Because the three nationalities of people are Ham, Sham, and Japheth people. Jew, Gentile, and Samaritan.
Nokuti kune ndudzi nhatu dzavanhu dzinoti vanhu vaHam, vaShem, navaJafet, muJudha, muEdheni, nomuSamaria.
Now, you know it's the Holy Ghost? How many knows Peter had the keys to the kingdom?
Zvino munoona here mushandiro womweya mutsvene? Vangani vaona kuti Petro aiva nekidzo kudenga?
Do you notice he opened it at the day of Pentecost to the Jews?
Munorangarira kuti akazarurira maJudha pazuva rePentecost?
Philip went out and preached to the Samaritans and baptized them in the name of Jesus Christ.
Filipo akandoparidzira kuvaSamaria akavabhabhadza muzita raJesu Kristu.
But the Holy Ghost hadn't come up on him yet.
Asi mweya mutsvene wakanga usati wauya pamusoro pavo.
He had sent get Peter, who laid his hands upon him, and they received the Holy Ghost. Is that right?
Vakazotumira kuti Petro auye, akaisa maoko pamusoro pavo, akagamuchira mweya mutsvene. Ndizvo here?
And the house of Cornelius, the Gentiles received it.
Uye imba yaCornelius muEdheni yakaugashira.
That was all of it. From that on, she just opened all now. So there you are, see.
Ndiwo marudzi acho oga, kubva ipapo zvino Jesu akazarurira vose, mazviona.
He had to open. God has ways of doing things.
Aifanira kuzarura. Mwari ane nzira dzokuita nadzo zvinhu.
Now, this morning, if this one who gave the promise to the seed, and if the seed is sitting here,
zvino mangwanani ano kana uyo akapa vimbiso kumbeu, uye kana mbeu iri pano,
I want to believe every one of you are.
Ndinoda kutenda kuti mumwe nomumwe wenyu imbeu.
If the seed is sitting here, surely the seed will see the promise.
Kana mbeu yakagara pano zvirokwazvo mbeu ichaona vimbiso.
Now each one of these people stand here has raised up their hands. They've never even been in the meetings before.
Zvino mumwe nomumwe wana vamire pano vasimudza maoko avo havana kumbopinda mumisangano iyi.
They're strangers to me. I don't know one of them.
Handina wandinoziva kana nomumwe wavo.
They just come in here a few minutes ago. Billy gave him a prayer card and here they are standing here.
Vangouya pano yongwa pfupi yapfuura biriava pama kadhi kunamatirwa zvino vamire pano.
There's a lot of you out there raised up your hands that you didn't have prayer cards and you were still strangers here. I don't have anything to do with it.
Zvino vazhinji venyu vasimudza maokavo kwamakagara ikoko kuti hamuna makadhi kunamatirwa zvakare muri vaenzi hazvinei.
You just believe that you're heir of that promise.
tenda chete kuti uri muchikwe nhaka yevimbiso iyoyo.
You just believe that by his stripes you were healed. And believe that with all your heart and watch him.
Ingotenda kuti namawanga ake wakaporeswa uye tenda nomoyo wako wose uone zvaanoita.
The only thing this gift is just submitting yourself to him.
Chinhu chiripo chete kungozviisa pasi pake.
I don't say nothing. He does the same.
Hapana zvandinotaura, ndiye anotaura.
And if it's his spirit of prophecy, the prophet always had thus saith the Lord.
Zvino kana uri mweya wake wokuprofita, muprofita nguva dzose aiuya achiti zvanzi naJehovha.
It's always right.
Nguva yose zvaiitika.
No question of doctrine, because it'll have to line with the Bible if it's God.
Uye hapana mubvunzo padzidziso nokuti zvinofanira kuenderana neBhaibheri kana ari Mwari.
God can't say that something and go back on it and twist it around. It has to be the same thing all the time.
Mwari anga tauri chunhuwo chishandura zvakare chinofanira kuramba chakangodaro nguva dzose.
Now you out there, you believe with all that's in you, you believe.
Zvino imi muri kunze uko tendai nomwoyo yenyuose tendai.
I don't move around anymore. Just sit real still now, everybody.
Musafamba famba garai makadzikama zvino munhu wose.
Just as slowly and softly as you can.
Musinga manye manye uye zvinyoro nyoro sokukwanisa kwenyu.
It happens to be this morning that the first person standing here is a man.
Zvaitika kuti munhu wokutanga kumira pano mangwanana ane murume.
Now we're going to take this scripture.
Zvino tichashandisa gwaro iri.
Now do you see where I'm standing? How many can understand that?
Munoona here chinhano chandakamira vangani vanozvinzwisisa.
Here's man and women stand here that I've never laid eyes on in my life.
Pana varume navakadzi vakamira pano handisati ndamboona muupenyu hwangu.
They've never even been in a meeting.
Havana kumbo vamusangano.
And you see where they're standing. They don't know what's going to happen. I don't know what's going to happen.
Munoona pavakamira havazivi zvichaitika nene handizivo zvichaitika.
But God promised it.
Asi Mwari akazvivimbisa.
Abraham didn't know what was going to happen when he took the knife out to kill Isaac.
Abraham akanga asingazive zvaizoitika paakatora banga kutauraya Isaac.
But God promised him. That settled it.
Asi Mwari akamuvimbisa. Izvozvo.
He's received him as one from the dead, knowing he's able to raise him up from the dead.
Akanga amugamushira somumwe kubva kuvakafa achiziva kuti aizokwanisa kumutsa kuvakafa.
Is that right? So that settles it.
Ndizvo here? Zvino ndizvozvo.
Now here stands the man by me. I've never seen him, know nothing about him.
Zvino pano pakamire murume handisati ndambomuona, handina chandinoziva pamusoro pake.
We're strangers to one another. We do not know each other.
Tiri vatorwa, hatizivani.
God knows both of us.
Mari ndiye anoziva tose.
Now by divine gift, if I can just by gifted, now those gifts are born in you. God predestined it before the foundation of the world. How many knows that?
Zvino nechipo chitsvene, ndingangoita nechipo, zvino zvipo izvi ndakaberekwa nazvo. Mwari akazvitemera nyika isati yavapo, vangani vanozviziva.
So it wouldn't be anything I'd had to take the gift. God just chose that. I never chose that. He chose that.
Zvino hapana chandakaita kuti ndiwane chipo ichi. Isarudzo yaMwari, handina kusarudza, ndiye akasarudza.
Like the prophets of the Old Testament and the different people, they were predestinated to do it. To do this.
Maona, savaprofita veTestament yekare navanhu vakasiyana vakanga vakatemerwa kuita zvavaiita kuita izvozvi.
Now, if the man is sick, I couldn't heal him.
Zvino kana murume uyu achirwara handikwanisi kumupodza.
If the man's in need, it would depend on what he needed, whether I could help him or not.
Kana aine chaanoda zvinobva kuti chaanoda chii kuti ndione kuti ndingamubatsira here kana kuti kwete.
It might be if it was something other like a little something I could help him to, I'd be glad to do it.
Zvichida dai chiri chinhu chakadaro chinhu chandingakwanisa kumubatsira nacho maona ndingafara kuzviita.
Maybe he's got a temper.
Zvichida ane hasha.
Maybe he's not even a Christian.
Zvichida hazi muKristu.
Maybe he is a Christian.
Zvichida muKristu.
Maybe he's an imposter. I don't know.
Zvichida munyengeri.
What if he's just a sneak attack? One has slipped in to come up here just making himself out like something.
Kukana achingonyengedzera. Munhu angangopinda womuno achiedza kuva somumwe munhu.
Watch what happens. Just see what takes place.
Tarisai zvinoitika maona. Onai zvinozoitika maona. Andisi.
But see, you stand here, then you can stand perfectly, knowing that God made a promise. God keeps his promise.
Asi wanai, ndinomira pano ndaka kwana, ndichiziva kuti Mwari akaita vimbiso, Mwari anochengeta vimbiso yake.
Now, if God keeps his promise, between right here now to these people, how many out there is going to sit out there, and with all your heart, you're going to believe it?
Zvino kana Mwari akachengeta vimbiso yake pano kuvanhu ava, Vanga ni wenyi muungano achatenda na moyo yenyose.
All your heart you go believe and you just believe.
Kutenda na moyo ose kana zvakadaro chitari sai.
Now let's take a scripture.
Chinongatone titore igwaro.
Now Simon Peter came to the Lord Jesus.
Apo Simon Petro akauya kuna Ishe Jesu.
And upon arriving at the Lord Jesus told him who he was. And told him things about his life.
Pakasvika pana Jesu, Ishe Jesu akamuudza kuti ainzani. Akamuudza zvinhu zvoupenyu hwake.
Well, the same Jesus lives today.
Zvakanaka Jesu iyeye anorarama nasi.
Do you believe he raised from the dead?
Unotenda here kuti iye akamuka kwakafa?
Do you believe that Messiah spirit lives right in the church today the same as it always did?
Unotenda here kuti mweya wa Mesias uri kurarama nasi kufanana nezvawaingoita?
Now you in the audience that doesn't have a prayer card, you look this way and say, Lord.
Zvino imi makateerera musina makadhi kuna matirwa tarirai kuno mungoti Ishe.
Of course there's no prayer cards in the audience. I've got them all stand here.
Hapana anekadi rukuna matiri kwa kwa muri koko wali pano ose.
You and the audience say, Lord, you touch me.
Imi musiri pano iti, Ishe, ndi batei.
Find out what happened.
Mugona zuna itika.
Now, sir, if there was a way in the world of helping you, I'd do it.
Juna iwe uri pano kana, paiwa ni nzira paspano yoku batira nda yoku batira.
See, we're just strangers here and I'll meet you for my first time.
Maona ndiri atizwani zvino ndi tasangana kukutanga.
But I'm responsible as a minister to tell the truth and to be a witness of Jesus Christ.
Asi ndakafanirwa somuparidzi kutaura chokwadi nokuva chapupu cha Jesu Kristu.
And now, I don't want you to tell me anything. I just want you to answer me whether it's truth or not. And then let him do it.
Uye zvino musandiudza chinhu ndinongoda kuti mupindure kuti chokwadi here kana kwete zvino mosiyira iye kuti azviite.
And if he will perform the same way here at the platform through this body that he did through the Jesus body, that's God in Christ.
Zvino kana akashanda pano mutumbi wangu sezvo akaita mutumbi wa Jesu ndi Mwari muna Kristu.
Jesus said, I do nothing till the Father which is in me shows me.
Jesu akati hapana chandinoita kusvikira baba vari mandiri vandiratidza.
He tells me what to do.
Anondiudza zvokuita.
So it wasn't Jesus that told the woman, it's the Father in him told the woman.
Nokudaro hazi Jesu akaudza mudzimai ndi baba vaiva maari ndivo vakaudza mudzimai.
It wasn't Jesus that knew who Simon Peter was.
Akanga asiri Jesu akaziva kuti Simon Petro ndiani.
It was the Father that dwelt in him knew who Simon Peter was.
Ndi baba vaiva maari vakaziva kuti Simon Petro ndiani.
That's it, see. That's it.
Ndizvozvo maona. Ndizvozvo.
I can tell you now you're a Christian. Yes, sir, because you have a welcome spirit, vibrating warmly.
Rega ndikuudze zvino, uri muKristo, hongu changamire nokuti une mweya, mweya wakanaka, uri kufamba mauri.
And he's a believer. He's a Christian, and you're suffering from a nervous condition which gives you a stomach trouble.
Uye, mutende muKristo, zvino unotambudzika nokusagadzikana kunokupa kurwadziwa mudumbu.
Is that right?
Ndizvozvo here?
How did I know that? How in the world would I ever know that? We've never seen one another before. That's true, isn't it? Maybe you'll tell you something else about yourself.
Well,
I tell you, here's something. I see a woman by you. She's with you. It's your wife. She's also needing some help too.
Ndakuudza, hechino chimwe chinhu ndinoona mudzimai waunaye. Unaye mudzimai wako anodawo kubatsirwa zvekare.
Yes, sir. You believe God can tell me here what's wrong with your wife?
Zvakanaka, changamire. Unotenda here kuti Mwari angandiudza dambudziko romudzimai wako?
All right, sir. She's got heart trouble, complications.
Zvakanaka, changamire. Ane chirwere chomoyo namamwe matambudziko.
That's right, isn't it?
Ndizvo zvandizvo here?
Nervous also.
Anovhunduka-vhundukawo zvekare.
Yes, sir. You're not from this city. You go back this way when you go home. Going to Cincinnati. Right. You're in Cincinnati, Ohio.
We are moving to Gutarino. Munenda no uku, pamunoenda kumusha, muchenda ku Cincinnati, ndizvozvo. Munobva ku Cincinnati, Ohio.
Your name is Milliken.
Start in the milkman.
Return, go back home, get well. The Lord will bless you and you'll be healed. You and your wife, God bless you.
Tsokerai, ndai kumusha mpore. Isha chakuropa fazai zvekare, muchaporeswa imi nomudzimai wenyu, mara kuropa fazai.
Come, sir.
You believe? Now just have faith. Don't doubt.
Oya imi. Munotenda ere? Iwa ino kutenda msapokana.
Now be real reverent. Everybody now just be real reverent. Keep this quiet.
Shino iwa ino kuremekeza chose munuose shino. Nyatore mekezai makanyarara.
See, the Holy Spirit is so timid. How many knows that?
Wana mwayamutsena awudi kukanganiswa vangano vanozvizia.
Just real timid, Holy Spirit. Just any little interruption bothers.
Awudi kuvunduswa mwayamutsene maona kukanganisa kudukuduku kunotambudza.
According to the doctors, you must die right away with a heart trouble.
Sokuona kwana chiremba unofanira kufa izvozvi nechirwere chomoyo.
You come here from Chicago. Mr. Mosley?
Ndizvozvo mabva ku Chicago, va Mosley.
Your first name's Theodore.
Stara nyirokutanga ndi Theodore.
You believe God?
Munotenda mari here kubva endai kumba murarame.
Yes, and go home and live. In the name of Jesus Christ, and be well.
Munotenda mari here kubva endai kumba murarame muzita ra Jesu Kristo uye mupore. Marakro pafadzei.
You believe God?
Munotenda mari here?
You suffer with the condition of your legs.
Munotambudzwa negumbo rinorwadza.
You're from out of town too?
Sakara hamubvi muguta rino.
You're from Owensboro, Kentucky.
Munobva ku Owensboro, Kentucky.
Your name's Miss Lamb.
Zvara ini ndimai Lamb.
Go back home and get well.
Tidzokerai kumusha mupodzwe.
The lady sitting right there also from Owensboro. Got an abscess on your breast here. Supposed to be operated on tomorrow.
Muzimaga garapo uyo. Anobva ku Owensboro. Unebundu pazasi pezamu rako apa. Rinofanira kuviwa mangwana.
Go believe and live.
Chienda uchitenda uchararama.
You believe, sir?
Munotenda here changamire.
We're strangers to one another.
Hatizivani.
Her name's Mr. Gilmore. That's right. You come from Anderson, Indiana, where the great Church of God movement is. That's right.
Stare indi glory, nizozo. Munova ku Anderson, Indiana, kuneboka gure Church of God, nizozo.
You're standing here for your partial afflicted daughter.
Mauya pano no kudaku manasika na wenya no netika shioma.
She's partially paralyzed.
Akati wome mtezo.
You believe? Then go home and find her the way you believe.
Muno stenda ere, zvino chienda kumusha muno muwana aita sokutenda kwenyu, zvakanaka.
God bless you. Have faith.
Marakuro pafadzei ivaino kutenda tendai.
You believe with all your heart, sir?
Munotenda moyo wenyere changamire.
You're from Indianapolis.
Munobva ku Indianapolis.
You're a minister for the gospel.
Munomuparidzi weevhangeri.
That's your wife. She's suffering also.
Uyo mudzimai wenyu anorwara zvakare.
She's got the esophagus trouble.
Ane pahuro panorwadzira mukati.
The doctor's heart trouble. A little nervous.
Chiremba akati chirwere chomoyo. Nokungovhunduka vhunduka.
I see she's deaf in her breath.
Ndaona kuti haanzwi mu.
Thou deaf spirit, in the name of Jesus Christ, I charge thee by the living God, come out of the woman.
Uya pano ndatenda. Iwe mweya womatsi muzita ra Jesu Kristu ndinokurayira. Na mwari mpenyu buda mumudzimai uyu.
Now you hear me all right now.
Zvino maakunizwa zvakanaka.
You can both go home and be well.
Tidzokerai kumusha kwenyu mose mutoita zvakanaka.
Run back to your home. You hear me, you're well, you'll be okay.
Tidzokerai kumusha kwenyu munoninzwa zvakanaka here? Mapora nokuda. Tidzokerai kumusha kwenyu munonzwa zvakanaka. Mapora nokuti muchapora.
You believe with all your heart? Just have faith in God, believe.
Munotenda namoyo wenyu here? Ingotendai muna Mwari, tendai.
Though arthritis and stuff is off a bad thing, you believe God will make you well?
Chirwere chokushaya simba mumapfupa chakaipa kwazvo. Unotenda here kuti Mwari anokupodza?
Walk right down to there, go home, praise his name, and say, thank you, dear Lord Jesus.
Kana zvakadaro famba uende napo, uende kumba, uchirumbidza zita rake uchiti, nokutendai mudikani Ishe Jesu.
The reason I caught that so quick, this woman had the same thing, arthritis.
Chikonzero ndakurumidza kuzvibata ndechekuti mudzimai uyu ane chirwere chimwe chete chokupera simba mumapfupa.
Do you believe that God will make you well?
Zvino unotenda here kuti Mwari anokuporesa?
Arthur, then just walk right down to there and say, thank you, Lord Jesus, and go home.
zvakanaka changamire zvinofamba uende naapo uchiti ndinokutendai Ishe Jesu uye uende hakukumba.
All right, sister, just turn and go back and believe you're stiff in your knees, you're in your heart trouble and so forth. Just turn and go back home and say,
zvakanaka zvanzokera uende uye utende kuti kukomarara kwemabvi ako uye kurwadza kwemoyo wako nezvimwewo dzokera kumusha uchiti,
thank you, Lord Jesus, and get well. Believe with all that's in you.
Ndinokutenda Ishe Jesu, unopora, tenda nazvose zviri mauri.
You believe? How about out there, some of you people? You believe?
Munotenda here? Kwemi kwamuri uko vamwe venyu uko, munotenda here?
Little lady sitting there black-headed having epilepsy, you believe that God will make you well?
Mudzimai muduku akagara apa nevhudzi dema nechirwere chepfari, unotenda here kuti Mwari anokupodza?
You accept it? All right, if you will, you'll do it.
Zvakanaka. Unozvigamuchira here? Kana uchitenda, iye anozviita.
Here sits a preacher sitting here. Wanting a closer walk with God, aren't you, sir?
Pano muparidzi akagara apa. Anoda kufamba padyo naMwari, hazvisiri izvo here changamire?
You believe God will do it for you?
Unotenda here kuti Mwari achakuitira izvozvo?
Raise up your hand and say, I accept it.
Simudza ruoko rwako kuti ndinozvigamuchira.
This lady is saying, you throw her hand down, she's got spiritual trouble she's thinking about. That's right.
Mudzimai uya akagara apa. Aisa ruoko rwake pasi ane dambudziko pamweya wake raari kufunga nezvaro izvozvo.
Here's a little lady here wondering if she's going to have her baby. That's right.
Pano mudzimai ari pano anofunganya kuti achazoita mwana here izvozvo.
You've been in one of my meetings. I promised you by God a baby, didn't I?
Wakambopinda musangano yangu uye ndakakuvimbisa nokuda kwaMwari kuti uchava nomwana, handina here?
All right. Then go home and have it. Don't worry about it anymore.
Zvakanaka. Zvinochienda kumusha uchava naye usachafunganya nezvazvo zvekare.
You believe with all your heart, all of you?
Munotenda nomwoyo wenyu wose here mose?
Every one of you believe?
Mumwe nomwe wenyu ngaatende.
The seed of Abraham shall possess the gate. The gate of the enemy.
Mbeu ya Abraham ichatora suo. Suo romwengi.
Are you the seed of Abraham by Jesus Christ? Raise up your hands if you are.
Uri mbeu ya Abraham here nokuda kwa Jesu Kristu, sumudza maoko ako kana uri.
Then lay your hands on your neighbor. On your neighbor, on one another. Lay your hands on one another.
Zvino isa maoko ako pamunhu ari pedyo newe, ari pedyo newe, turikanai maoko.
Possess the gate now, it's yours. It belongs to you.
Tora suo zvino nderako, nderenyu.
Prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up.
Munamata wokutenda uchaponesa vanorwara. Mwari achavamutsa.
I pray in your own way.
Zvakanaka, namata mumwe nomumwe une nzira yenyu.
Pray the way you do at your church.
Namata isu zvamunoita kuchechi kwenyu.
Pray for the people that's with you now.
Namatirai vanhu vamunavo.
Put your hands on one another and pray.
Ingoisai maoko mumwe pano mumwe munamata.
Lord Jesus, we come in that great almighty name of the royal seed.
Ishe Jesu, tinouya muzita gururo uya anoshamisa mbeu yeumambo.
The seed of Abraham who was promised him on the mountain, or you provided a lamb.
Mbeu ya Abraham yakavimbiswa pagomo pamakamupa kwayana.
And put that lamb in the wilderness.
Mukarisa iri kwayana murenje.
A mysterious thing, as same as you did those squirrels yesterday.
Chunu chino shamisa su shamakaita tsindi dzia nezuro.
I pray, O Lord God, that you will send power of faith.
Dinona matai oi shemari kuti mutume simbaro kutenda.
Let every seed, I know they will, Lord, because you said the seed of Abraham.
Uye kuti mbeu imwe neimwe iyi, ndinoziva vachaita Ishe nokuti makati mbeu ya Abraham.
And if there has been some here who has been pretending to be the seed and is not the seed.
Kana panga paine vamwe pano vanga vachedzesera kuambeu ivo vasiri mbeu.
Forgive them for their intending or pretending.
Varegerere inokuda kukuva pano kana nokuda kukuedzesera uku.
And may the Holy Ghost just now set their soul afire with living faith.
Zvino mweya mutsvene dai atungidza mweya yavo nokutenda kupenyu.
Let the Holy Ghost way into every heart and heal everybody here.
Mweya mutsvene ngaupinde mumwoyo wani nani upodze munhu wose ari pano.
They got their hands on one another.
Vakaisana maoko pamusoro.
The royal seed said, these signs shall follow them that believe.
Mbeu yeumambo yakati zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda.
If they lay hands on the sick, they shall recover.
Kana vakaisa maoko avo pamusoro pavanorwara vachapora.
And the one who made the promise is present right now, showing himself that he's here.
Zvakare iye akaita vimbiso yacho ari pano zvino achizviratidza kuti ari pano.
There's the seed with their hands on one another.
Embeu yakaisana maoko pamusoro.
These signs shall follow them that believe.
Zviratidzo izvi zvichatevera vanotenda.
May the Holy Spirit surge through every one of their hands.
Dai mweya mutsvene wapfuura naparuoko rumwe norumwe.
Into the hearts of the people, into the bodies, and heal everyone that's in divine presence.
Uchipinda mwe yavo nomuviri yavo wopodza wose vari muupo waMwari.
Grant it, Lord.
Titire ishe.
I rebuke the devil.
Ndinotuka wakaipa.
I rebuke all unbelief.
Ndinotuka kusatenda kwose.
I rebuke every foul spirit.
Ndinotuka mweya wose wetsvina.
I rebuke every pretender.
Ndinotuka muedzeseri wose.
I rebuke everything that's contrary to God's word.
Ndinotuka chipi zvacho chinopesana neshoko raMwari.
And let the Holy Ghost take his place in the heart of the people right now through faith.
Uye mweya mutsvene ngautore nzvimbo yavo mumweya wavanhu iko zvino zvichiitwa nokutenda.
May every sickness and every disease, every affliction leave the people in the name of Jesus Christ. Amen.
Dai urwaro hose nehosha yose namarwadzo ose zvabva pavanhu muzita raJesu Kristu. Amen.
Amen. Now, seed of Abraham, you are the royal lineage. You are the promise.
Zvino mbeu yaAbraham, ndimi muri muimba yeumambo. Ndimi vimbiso.
By the grace and help of God, how many of you can raise your hand and say, I have received what I asked for?
Nenyasha uye nokubatsira kwaMwari vangani venyu vangasimudza maoko avo vachiti ndagamuchira zvandakumbira. Tatena, ndizvozvo. Ndicho chikonzero vimbiso yakapiwa. Ndizvo zvakapuwirwa. Ndicho chikonzero chakapuwirwa vimbiso kuti muve vagari venhaka pazvinhu zvose nokuda kwaKristu akakuponesai.
He saved you from sin.
Akakuponesai pazvivi.
He saved you from sickness.
Akakuponesai paurwere.
He saved you from death.
Akakuponesai parufu.
He saved you from hell.
Akakuponesai pagehena.
He saved you from the grave.
Akakuponesai paguva.
You say, Brother Branham, but we all go into the grave, but the grave can't hold us.
Ungati hama brother mama asitose tinovigwa muguva kunyange zvakadero guva harikwanise kutibata.
He went to it also, but it couldn't hold him.
Naiyewo akapinda mariri asi harina kukwanisa kumubata.
Certainly he can't hold him.
Zvirokwazvo harigoni kumubata.
But Brother Branham, I'm so tempted.
Zvakanaka hama brother mama ndinoedzwa zvakanyanya.
He was too.
Iye akaedzwawo.
But he saved you from temptation.
Asi akakuponesa kubva pakuedzwa.
Lead us not into temptation, but deliver us from the evil.
Musatiisa pakuedzwa, asi tirwire pano wakaipa.
He did it. It's all yours.
Maona, akatozviita, zvose ndezvako.
Everything is yours through Jesus Christ.
Zvose ndezvako nokuda kwaJesu Kristu.
He gives you everything freely.
Anokupa zvose pasina mutengo.
There's no pay to it or nothing. It's just yours right now.
Hapana mutengo kana chii. Zvacho ndezvako panguva ino.
Aren't you glad of it?
Haufari nazvo here?
Aren't you happy for him?
Haufari nokuda kwake here?
Thanks be to God.
Mwari ngarumbidzwe.
Now, there'll be services this tonight. This tonight. 7:30 tonight.
Zvino kuchava nomunamato manherano manherano nenguva dza 7:30.
I'll let the pastor tell you. Come on, come on. Yeah,
amen. Ndichati mufudza akuudzei. Uyai, uyai.
Now next Sunday morning, the good Lord willing, I'll be back to pray for the sick at the tabernacle forever.
You know, Sunday, no, ya mangwanani, isheka na ishtendera, nishadzoka kunamatira wanoru wala patabe navu, kana zvimwe zvatinenge takwanisa.